This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, July 12, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo iyi nehama William Marion Branham yakaparidzwa kokutanga nechirungu sondo mangwanani 12 Chikunguru 1959 paBranham Tabernacle muJeffersonville, Indiana, USA.
I was kindly didn't know what to say this morning. I was sitting back there with Brother Egan, and I heard Brother Neville was saying something there looking towards me, and I said to Brother Egan, "Is he calling me?" And he said, "He is." And then here I'm up here to say something this morning.
Ndangandi siri kunyatsa kuziva kuti ndichataura kuti kudii mangwanani ano. Ndangandi gere kumashure uko nehama Egan. Zvino ndanzwa hama Neville vanga vari kutaura chimwe chinhu uye vakatarisa kwandiri. Zvino ndikati kuna hama Egan, "Vari kundishevedza here?" Zvino vakati, "Vari kudaro." Uye hezvino ndiri kumusoro kuno kuzotaura chimwe chinhu mangwanani ano.
I was thinking when I was the fan there where there draws the voice, just seems to pull it right out when you're speaking. It seems that the fan takes the voice right away.
Ndanga ndiri kufunga pandanga ndiri chifefedzo icho apo pavari chinotora inzwi chinoita sekunyatso ridonzera kunze chaiko paunenge uchitaura zvinoita sekunge chifefedzo chinonyatsototora inzwi robva raenda.
I was hearing some testimony when I was in there to pray for the woman on the phone, and the one who got the message forgot to put the city of the place where to call from Dr. Marson's wife.
Ndanga ndiri kunzwa kudaro chapupu pandanga ndiri mukati umo kunamatira mumwe mudzimai pafoni. Zvino uyo awana shoko racho akanganwa kuisa guta rekufonera kubva kumudzimai wachiremba Morrison.
And I just tell you what I done for your all's prayer and mine. I laid hands on the phone and pointed to the number wherever it was and asked the Holy Spirit to go to the woman. So I think you hear that just the same as it would be if we were.
Amen.
Then, and I just laid it down, and it might be that that's the way the Lord wanted it.
Amen.
See, it might be, it would be better like that.
Amen.
Zvino ndichangokudza izvandaita kumunamato wenyu mese newangu. Ndaisa maoko pafoni, ndokunongedza kunhamba yacho, chero kwayaiva, ndokukumbira Mweya Mutsvene kuti aende kumudzimai. Saka ndinofunga kuti anongozvinzwa zvakafanana nezvaaita kuri kuti dai tainge maona. Zvino ndangoisendeka pasi, uye zvinogona kuti ndiyo nzira iyo Ishe vanga vachida kuti zviitike nayo, maona, zvinogona kunge zvaizove nani saizvozvo.
And then I heard the testimonies while I was in there, someone saying that Sister Rook had, I believe Brother Neville said that she'd had a mental collapse like.
Yeah.
Let's hold on to God for that. Just remembering this one thing, God knows His own.
Amen.
He knows all about them.
Uye zvadaro ndanzwa zvapupu pandanga ndiri imomo pamusoro pemumwe munhu achiti hanzvadzi Rook vanga ndinotenda kuti hama Neville vati vakanga vamboviringika pfungwa sokudaro. Ngati batirirei pana Mwari kuitira izvozvo. Tichingorangarira chinhu chimwe chete ichi. Mwari vanoziva vavo pachavo. Vanoziva zvese pamusoro pavo.
Can you hear all right in the back? If you can't, there's some empty seats up here. You can change if you wish to.
Muri kunzwa zvakanaka here kumashure uko? Kana musiri pane zvigaro zvisina vanhu kumusoro kuno, munogona kuchinja kana muchida.
And let's see, is this the main mic? This over here is the main mic? Okay. We'll see if we can get that just a teeny bit closer. How about right around here, Gene? That'll be just fine.
Zvino ngationei. Iyi ndiyo microphone huru yacho here. Iyi iri nechekuno uku ndiyo microphone huru yacho. Zvakanaka. Tichaona kana tichikwanisa kuiswededza pedyo zvishoma. Ko tikati nechepano apa, Gene, zvinenge zvakangonaka.
It's sometimes I get just a little hoarse. I've been preaching quite. Is that better? Can you hear that better?
Uye dzimwe nguva ndinoita sekushoshoma zvishoma. Ndanga ndiri kuparidza kakati kuti. zviri nani here izvo? Mava kunzwa izvi zviri nani here?
And we certainly remember these in prayer. And we want to report a glorious meeting from down in am I looking at Sister Rook?
No.
I thought I looked at a lady back here that looked like her. I thought, surely I'm not talking double here. I looked at someone looked like her towards the back. She's in the St. Edward's Hospital.
Zino tinorangarira kwazo ivava mumunamato. Uye tinoda kupa nhoroondo yemusangano wakaisobwinyiswa kubva zasi ku ndakatarisa pana hanzvadzi Rook here? Ndafunga kuti ndakatarisa kune mudzimai shure uko anoratidzika saivo. Ndafunga zvokwadi handisi kutaura zvakapetwa kaviri pano. Ndakatarisa mumwe munhu akafanana navo nechekumashure. Vari mu St. Edward's Hospital.
And at Cleveland, Tennessee, and also in California, we had a glorious meeting. The Lord blessed greatly, and many things that He did.
Amen.
And we're happy for that. Happy we can come back to our own company reporting the goodness and the mercy of God.
Amen.
That's the way they did in the Bible.
Zvino saka ku Cleveland, Tennessee, uyewo mu California, takava nemisangano yakabwinyiswa. Ishe vakaropafadza zvikuru nezvinhu zvakawanda zvavakaita. Uye tinofara nekuda kwaizvozvo. Tinofara kuti tinokwanisa kudzoka kune vokwedu tichipa umboo hwekunaka pamwe netsitsi dzaMwari. Ndiyo nzira yavaiita nayo muBhaibheri.
I was appreciating Brother Neville, or Brother Beeler's prayer, how he prayed for the people and asking for help and mercy. And if we'll just look along, you always, everything that goes on, you'll find there's something real genuine about it.
Ndangandiri kuyemura Hama Neville, kana kuti munamato wa Hama Beeler, kunamatira kwa vaita vanu ne nekukumbira rubatsiro netsitsi. Zvino, kana tikangotarisa tichienda, iwe nguva dzose, zvinhu zvese zvinoitika, unoona kuti pane chimwe chinhu chechokwadi pamusoro pazvo.
And then, when Brother Neville come and brought these deacons and so forth up here to the platform to pronounce the blessings of God upon the church offering, I heard him speaking in his prayer to God about those men, how that they prayed for one another.
Uye zvadaro, Hama Neville pavauya ndokuunza madikoni aya nevakadaro kumusoro kuno kuplatform kuzotaura marupafadzo aMwari pamusoro pemupiro wekereke. Ndavanzwa vachitaura mumunamato wavo kuna Mwari pamusoro pevarume ivavo. Kuti vanonamatirana zvakadini.
And that does me good to hear a pastor that can pray over his deacons and the deacons pray back for the pastor.
Zvino izvozvo zvinondiitira zvakanaka kunzwa mufudzi anokwanisa kunamatira madikoni ake uye madikoni achinamatira mufudzi wavowo zvakare.
When you see a church going into cooperation like that, well, something's fixing to move. That's the way the church has to be in order.
Kana mukaona kereke ichipinda mumushandira pamwe saizvozvo, zvinoka chimwe chinhu chave kuda kuitika. Ndiwo hurongwa uho kereke inofanira kuva mahuri.
And it gave me just an idea for a text. I was going to speak on the blessing at Kadesh and the refusal of the hearing of the report of the spies. But then I changed my mind to something else then.
Zvino zvandipa pfungwa yemusoro wechidzidzo. Ndanga ndiri kuzotaura pamusoro peropafadzo paKadesh. Pamwe nezvekuramba kuteerera humboo hwevatsori. Asi ipapo ndazoshandura pfungwa yangu kune chimwewo chinhu zvakare.
And now concerning healing, I got just a little testimony that I'd like to give. I
was in hopes I'd see my boy Billy back there, but he's got it in his pocket.
Uye zvino pamusoro pekupodzwa ndingori nechapupu chidiki chandinoda kupa. Ndanga ndine tariro yekuona mwanakomana wangu Billy kumashure uko. Asi anacho muhomwe yake.
And Billy's getting to be better in the meetings than what he used to be. Nervous, upset, and he'd kind of tell the people, oh, go sit down. So I'll give you a prayer card.
Zvino, Billy ari kuita zviri nani mumisangano kudarika zvaimbova. Ai huta asiri kufara uye aiita sokuudza vanhu, oh, endai munogara pasi, oti ndichakupai kadhi remunamato.
But I noticed recently there's getting to be people in the meeting that he just feels so sorry for. If he ain't got no prayer cards left, then he'll put them in a room so I can go pray for him.
Asi ndakacherechedza nguva shoma yapfuura, pari kuita vanhu mumusangano vaanongonzwira urombo kwazvo. Kana asisina makadhi omunamato anenge asara, zvadaro anovaisa mune imwe kamuri kuti ndigone kuenda kunovanamatira.
Amen. And such a thing happened at Chicago the last time, and I'd like to read that letter if he does come in. I never got to see him. He didn't know I was coming this morning over here and want the letter. But I just thought of it when I thought of so much sickness. And here's the way it is. It's a certified letter that...
Zvino chinhu chakadaro chakaitika kuChicago nguva yapfuura. Uye ndinoda kuverenga tsamba iyoyo kana achinge apinda. Handina kumbomuona, haana kuziva kuti ndanga ndiri kuuya mangwanani ano iko kuno, uye ndozoda tsamba iyi. Asi ndangofunga nezvayo pandafunga nezveurwere uhu hwakawanda. Zvino heinoi yazviri, itsamba yakasimbiswa zvokuti.
I was reading in the paper, I never was told, that where the papers was criticizing Oral Roberts for praying for a woman who had diabetes and died.
Ndanga ndiri kuverenga mubepa, andina kumbobvira ndaudzwa, kuti pane mapepa paari kushoropodza Oral Roberts nekuda kwekunamatira mudzimai aiva nechirwere cheshuga, zvino ndokufa.
As an American, I like to listen to the laws and the man who's in authority, but I think that's not just.
Amen.
Wonder if they'd be willing to put in the paper all that Oral Roberts had prayed for and got healed that the doctors turned down. I wonder
Amen.
If they'd swap it right back around once, see? They wouldn't do that.
Uye, ini, zvino, semunhu wemuAmerica, ndinoda kuteerera kumitemo ne munhu ane hutongi. Asi handifunge kuti izvozvo zvakarurama. Handizivi kana vachibvuma kuisa mubepa. Vese avo vakanamatirwa naOral Roberts uye vakapora, avo vakanga varambwa navana chiremba, handizivi vakambozvipindurudzawo kamwe chete. Munoona, havangambozviita.
And then I think maybe that the devil has just muddled them up so that, and God permitting it, at the day of the judgment they'll have to answer for that.
Amen.
But I know of thousands of people that Oral Roberts has prayed for that's been dying and they're well.
Amen.
Uye ipapo ndinofunga kuti pamwe diabrosi akangova vhiringidza saizvozvo zvokuti uye Mwari vachizvitendera kuitira kuti nezuva rekutongwa vachazvipindurira. Asi ndinoziva pamusoro pezviuru zvevanhu vakanamatirwa naOral Roberts vakanga vave kufa uye vakapora.
So you see, they are unfair about it. They'll deliver their side, the critical side, but won't deliver the other side. Now the paper is supposed to keep the public up to date on events that happens.
Saka munoona, ivo havasi kuenzanisa pamusoro pazvo. Vanobudisa divi ravo, divi rekutsoropodza, asi havaratidze rimwe divi racho. Zvino bepa nhau rinofanira kuchengeta vanhu vachiziva zvinhu zvinoitika.
Then I think if human beings are concerned with one another, if somebody gets healed, really healed, every paper in the United States ought to pack
Amen.
The article of it.
Amen.
But you can't harm to do it.
Zvadaro, ndinofunga kuti kana vanhu vaine hanya mumwe kune mumwe, kana mumwe munhu akapora, kunyatsa kupodzwa, bepa nhau rese remuUnited States, rinofanira kutakura nyaya yacho. Asi haukwanise kuvapa basa rekuti vazviite.
No, you take something like that there, they'll snigger and laugh at it and turn it back. But now, if there's anything to criticize, it just goes to show that this nation is ready for judgment.
Oh, amen.
Right. And there's got to be judgment, and there's no way to escape it, and they're only heaping fire upon their heads and so forth, and such a disunified to the principles.
Kwete, ukatora chimwe chinhu chakaita saichocho ikoko, vanopfipfidza nokuzviseka izvozvo, vozvidzosera. Asi zvino, kana paine chekutoropodza, zvinongoratidza kuti nyika ino yagadzirira kutongwa. Chaizvo, uye panofanira kuva nekutongwa, uye hapana nzira yekuzvipukunyuka. Uye vari kungozviunganidzira moto pamisoro yavo nezvakadaro. Uye kwakadaro kusabatana pazvitevedzwa.
A paper, its principles is to inform the public of anything good or bad that's happening. But they're away from their principles. And when they're keep away from their principles, then they will not serve their purpose well.
Rimwe bepanau zvitevedzwa zvaro kuzivisa vanhu pamusoro pechero chinhu chakanaka kana chakaipa chiri kuitika. Asi vava kure nezvitevedzwa zvavo. Zvino kana vabva pazvitevedzwa zvavo zvadaro ivo havazozadzisa donzo ravo zvakanaka.
And that's the same way it is with the church. When the church is away from its principles, it can never serve the saints well.
Zvino ndiyo nzira imwe chete yazviri nekereke. Kana kereke yabva pazvitevedzwa zvayo, haimbokwanisa kushumira vatsvene zvakanaka.
We've got to stay together. We've got to be unified. We've got to be one heart and one accord. Or we'll never serve God or the people unless we're one heart and one accord to stand by the principles of the Bible.
Amen.
And the things that God has said, that's right.
Amen.
We must always stand by them.
Tinofanira kugara pamwe chete. Tinofanira kunge takabatana. Tinofanira kuona moyo mumwe chete muhumwe. Kana kuti hatimbobvira takashumira Mwari kana vanhu. Kunze kwekunge tiri nomoyo mumwe chete uye muhumwe kumira nezvitevedzwa zvebhaibheri nezvinhu izvo zvakanzi naMwari ndizvo zvakafanira. Tinofanira kugara tichimira nazvo.
Billy stuck into the room at Chicago. Someone come to him, a woman with her husband with cancer on the lungs dying, and his wife was a polio victim in a wheelchair, and her trying to take care of a man that couldn't hardly stand up with cancer on his lungs.
Billy akapinza mukamuri ku Chicago. Iye mumwe munhu akauya kwaari, mumwe mudzimai nemurume wake aine kenza mumapapu ari kufa. Zvino mudzimai wake aiva akabatwa nepolio ari muwheelchair. Uye mudzimai achiedza kutarira murume anga achitotadza kumira aine kenza mubapu rake.
And Billy said to him, he said, I'm sorry, sir. He said, I'd gladly give you a prayer card. And he said, but I haven't got another one left. And he said, well, all right, sonny. He said, that's all right. He said, we tried to get here, but it's so unhandy for us.
Zvino Billy akati kumurume, akati, ndine urombo changamire. Akati, tingadai ndakupai kadhi romunamato nemufaro. Uye akati, asi ha, handichisina rimwe rasara. Zvino iye akati, saka, zvakanaka mwanakomana. Akati, zvakanaka, ndokuti, taedza kuuya kuno, asi zvatinetsa kwazvo.
Billy said, tell you what you do. He said, I'm going to get that, and I'm going to bring him in, and I'll take him out. And said, when I do, as soon as you hear his message, said, then you get your wife and you, and get into a little room there where I pass through. And I'll have him pray for you.
Billy akati, regai ndikuudze zvamuchaita. Akati, ndave kunotora baba. Zvino ndiri kuzovaunza muno. Uye ndovabudisa. Uye ndokuti, pandinodaro, pamunongonzwa mharidzo yavo. Akati, ipapo torai wenyu, kana kuti mudzimai wenyu, pamwe nemi, mupinde mukamuri diki iyo. Yandinopfuura nemairi. Uye ndichavaita kuti vakunamatirei.
Oh, he said, that's loyal, son. That's good enough. See? There's an attitude. See? Good enough. That's fine.
Oh, akati, ndo kuvimbika kauku mwanakomana. zvakanaka hazo zvakadaro. Maona, pane maonero, maona, zvakakwana, zvakaringana. Maona.
And that night, Billy, when he went back there, still against what he had said, that he had his brother-in-law there, who was bleeding with hemorrhages from the lungs. And his sister-in-law there, who was bleeding from the stomach with ulcers. Also, that they'd come in with him, kind of on the side of helping him get in. You have to watch it, be a whole room full, it seems.
Zino usiki uo, Billy paka enda shure ikoko, zvakadaro achipesana nezvaanga ataura kuti aiva natsano vake vaiva vachirasikirwa neropa uye neropa raibva mumapapu uye mudzimai watsano vake ipapo airasikirwa neropa kubva mudumbu make aine maronda emudumbu zvakare vakanga vauya nawo. Zvakaita sekurerekera kudivi rekuvabatsira kuti vapinde. Unofanira kungwarira panozova nekamuri yese yakazara. Munoona.
But going through and praying for them, we get a letter back through the mail that man has perfectly healed of that cancer of his lungs.
Yeah.
The woman, the wife in the wheelchair is up going around just normal as she ever was.
Yeah.
The man with the hemorrhages of the lungs from tubercular is completely well, and his wife is well of the ulcers.
Yeah.
Four of them healed straight.
Asi mukuenda nemo nokuvanamatira, takawana tsamba yakadzoka kubudikidza neposho, kuti murume uya akapodzwa zvizere kubva kukenza yemapapu ake. Mukadzi, mudzimai wake aiva muwheelchair, akasimuka ari kungoenda zvakanaka semazuva ese sezvaainge ambova. Murume aibuda ropa remumapapu nekuda kweTB, akapora zvachose, uyewo mudzimai wake akapora kubva mumaronda emudumbu. Vese vari vana vakapodzwa chaizvo izvo.
I wonder if the newspapers would be willing to print that.
Amen.
See? Oh, but God still is God. He just does things in His own way, you know. And He's so good. We're so happy to know that He is God.
Handizive kana mapepa nawo achibvuma kudhinda izvozvo. Maona, maona, maona. Oh, asi Mwari vachiri Mwari. Vanongoita zvinhu nenzira yavo pachavo, munoziva. Uye vakaisvonaka. Tinofara kwazvo kuziva kuti ivo ndiMwari.
We was talking the other morning about a little preacher that we know that used to go around pray for the sick and everything. And he went and prayed for a person in the hospital in Louisville and a tubercular case, a lady died.
Tainge tiri kutaura mamwe mangwanani pamusoro pemumwe muparidzi mudiki watinoziva. Aisimbotenderera achinamatira varwere nezvose. Zvino akaenda kunonamatira mumwe munhu muchipatara kuLouisville aine dambudziko reTB, mudzimai wacho akafa.
The little fellow said, well, there's no need, God ain't they know God, he keep his word. Said, I know her just like the Bible said. If he don't keep his word, he's not God. Said, it's just a book.
Muchinda mudiki akati, zvakanaka, hapana chikonzero, Mwari havasi, hakuna Mwari. Angadai akachengeta shoko rake akati ndakamuzodza sezvakangotaura Bhaibheri. Kana akasachengeta shoko rake haasi Mwari, akati rinongova bhuku haro.
Now that would seem like that unless you know God. That's part of the scriptures, but it's not all of the scriptures. It's up on the basis of the faith of the individual. See?
Zvino zvaigona kuratidzika saizvozvo kunze kwekunge uchiziva Mwari. Izvozvo chikamu chemagwaro, asi harisi gwaro rese. Zviri maererano nekutenda kwemunhu wacho. Maona.
And I told my wife, I said, there's been so many things happen that I just know that there is. I don't know what's going to happen to me at the end. I may go the same way. If God ever moves His hand of mercy from me, I'll go the same way. But as long as He'll keep His hand of mercy and guidance upon me, I'll go on.
Zvino ndakaudza mudzimai wangu, ndikati, pane zvinhu zvakawanda zvakaitika, zvandinongoziva kuti zviripo. Handizivi zvichaitika kwandiri kumagumo. Ndinogona kuenda nenzira imwe chete. Kana Mwari vakangobvisa ruoko rwavo rwetsitsi kubva pandiri, ndichaenda nenzira imwe cheteyo. Asi chero bedzi vakachengeta ruoko rwavo rwetsitsi nekutungamira pandiri, Ndichaenda mberi.
But I asked media, I said, who was it in the room that morning after the vision of me seeing my little girl, Sharon?
Asi ndakavunza media ndikati, ndiani aiva mukamuru mangwanani aya mushure mechiratidzo chekuona musikana wangu mudiki, Sharon?
By the way, the other day I like to fainted. I was sitting on the street, and you know my story of the vision of her at you. And I look coming by my side, and there come a young girl down the street here in Jeffersonville. Was just exactly like that vision. I just had to grasp my hands together. Looked so much like that vision of my little Sharon. She's a young woman, then.
Garazia rimwe zuva, ndaka potsa ndafenda, ndaiva ndakagara pamugwagwa. Zvino munoziva nyaya yangu yechiratidzo chake shure kwacho. Zvino ndakatarisa ndokuuya nokurutivi rwangu. Zvino kwakauya musikana wechidiki achidzika nemugwagwa muno muJeffersonville. Ainge akaita chaizvo sechiratidzo chiya. Ndakatoita zvekutogumbata maoko angu pamwe chete. Akaita chaizvo sechiratidzo chaSharon wangu mudiki. Aiva mudzimai wechidiki ipapo.
And after that vision that morning when in glory, I, Hope was telling me, had her arm around my shoulder saying, don't worry about us, Bill. We're better off. I was just trying to commit suicide. And she said, don't worry. Promise me you won't worry anymore. And I said, I can't promise it, Hope, because I'm weary. I can't help it.
Zino mushure mechiratidzo ichocho mangwanani iwayo apo mukubwinya ini. Hope aindiudza. Aiwe akandimbundira neruoko rwake pabendekete rangu achiti, usanetseke pamusoro pedu, Bill. Zvatiri zviri nani? Ndakanga ndiri kuedza kuzviuraya. Zvino iye ndokuti, usanetseke, ndivimbise kuti hausi kuzonetseka zvakare. Zvino ndikati, handikwanise kuzvivimbisa, Hope. Nokuti ini ndiri, ndinonetseka, handigoni kuzvibatsira.
And I come out of the vision standing in the dark room. And not a vision, not imagination, but her arm was still around me.
Amen.
And she was patting me.
Zvino ndakabuda muchiratidzo. Ndakamira mukamuri ine rima. Zvino kwete chiratidzo, kwete kufungidzira. Asi ruoko rwake rwakanga ruchiri rwakandimbundira. Uye aindibhabhadzira.
Wait a minute. This is not, I didn't know what to call it in them days, a vision. I called it a trance. I said, this is, your hand's still there. I said, are you here, Hope? She said, Bill, promise me that you won't worry anymore about me and Sharon, because I was at the end of the road. I was ready to commit suicide.
Ndikafunga, mira zvishoma. Ichi hachisi, ndaisaziva kuti ndochidana kuti kudini mumazuva iwayo, chiratidzo. Ndaichiti kubatwa. Ndikati, izvi ndizvo, ruoko rwake ruchiripo ipapo. Ndikati, uri pano here, Hope? Akati, Bill, ndivimbise kuti hausi kuzonetseka zvachose pamusoro pangu naSharon. Nokuti ndakanga ndasvika pamagumo penzira. Ndakanga ndagadzirira kuzviuraya.
I said, I promise you. And she hugged me and patted me with her hand.
Amen.
And then I said, Hope, where are you? I got a hold of the little chain on the light and pulled it. I went around and searched through every chair to see if she was sitting there.
Ndikati, ndinokuvimbisa. Zvino akandimbundira ndokundibhabhadzira neruoko rwake. Uye zvadaro ndakati, Hope, uri kupi? Ndakawana, ndakatsvanzvadzira mudenga kusvika ndabata kacheni kadiki pagetsi ndokukadhonza. Ndakatenderera ndokutsvaga mumacheya ose kuona kana ainge akagara ipapo.
He's God. He's just as much God today as he was on Mount Transfiguration when Moses and Elijah appeared. He's still God.
Iye ndimwari. Anongova mwari mumwe chete nhasi sezvo aiva pagomo rekushandurwa apo Mozesi naEria vakaonekwa. Achiri mwari.
We may go through lots of troubles and trials. Just remember there's someone who knows. Lights the way, makes it real.
Tinogona kupinda nemunhamo nemiedzo zvakawanda. Chingorangarira pane mumwe munhu anoziva, anojekesa nzira, nekuiita yamazviro kwazo.
Hallelujah.
I do not know what's behind the curtain, but I know one thing. I'm pressing towards the mark of the high calling. Every day trying to live for that great event that will take place someday when I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. That's the day I live for. Leaving those things behind which are, I want to press on. Just keep going.
Handiziva zviri seri kwechidzitiro, asi ndinoziva chinhu chimwe chete. Ndiri kushingaira ndakananga kunharidzano yekudanwa kwepamusoro. Zuva rega rega, ndichiedza kuraramira chiitiko chikuru ichi chichaitika nerimwe zuva pandichamuona chiso nechiso nekutaura nyaya kuponeswa nenyasha. Ndiro zuva randiri kuraramira. Ndichisiya zvinhu izvo zviri kumashure zviripo. Ndinoda kushingaira ndichienda mberi. Kungoramba ndichienda mberi.
I want this tabernacle now that you're on your feet. I want you to keep pressing towards the mark of the high calling.
Amen.
Whatever you do, cling together. Be as clannish as you can be, but always with an arm out to reaching at someone else to bring them in.
Ndinoda kuti tabernacle ino iye zvino nokuti machimira netsoka dzenyu. Ndinoda kuti murambe muchishingaira kunharidzano yekudanwa kwepamusoro. Chero chipi chamunoita, batirira nai pamwe chete. Ivai makabatana nekukwanisa kwese kwamungava. Asi nguva dzose muine ruoko rwakatambanudzwa kunanavira kuti muwane mumwe munhuwo zvakare kuti mumuunze mukati.
But in this faith that we're now preaching and earnestly contending for, don't you move one inch from it.
Amen.
For if you believe me to be his servant, this is the program of God.
Asi mukutenda uku kwatiri kuparidza zvino pamwe nekurwira, mukuperera musatsauka inchi imwe chete kubva pakuri. Nokuti kana muchinditenda kuva muranda wake, uhu ndihwo hurongwa hwaMwari.
It'll never be in the majority, it'll always be in the minority. Always has and always
Amen.
Will be. But remember, it is written, fear not, little flock, it's your Father's good will to give to you the kingdom.
Hauzombova muruzhinji, uchagara huri muvashoma. Wagara wakadaro, uye uchagara wakadaro. Asirangarirai, kwakanyorwa kuchinzi, musatya boka duku, kuda kwakanaka kwa baba venyu, kukupai umambo.
Now, there is a group of officers of our church, deacons, trustees, Sunday school superintendent, pastors, as our church is set in order.
Zvino pane boka remahofisi rekereke yedu, madikoni, matrasti, mukuru weSunday school, vafudzi, sekuiswa kwakaitwa kereke yedu muurongwa.
And you, the people, elected these officers and this pastor. I'm just general overseer, see that it goes on right and to give advice and so forth.
Zvino imi vanhu makasarudza vabati vemahofisi ava nemufundisi wenyu. Ini ndingori mutariri pana zvose, kungoona kuti zvinofamba zvakanaka nekupa mazano nezvakadaro.
You are the one who elects your pastor. You elect your trustees. You elect your deacons. You elect every officer there is in this church. You, the people. And it's your duty to stand by those men. See, for they'll make mistakes. They're mortal. They're just man. And they'll make mistakes.
Ndimi munosarudza mufundisi wenyu, munosarudza matrasti enyu, munosarudza madikoni enyu, munosarudza hofisi yega yega iri mukereke muno. Imi vanhu, zvino ibasa renyu kumira nevarume ivavo. Munoona, nokuti vachakanganisa vanhu vanofa, vanongovava vanhu. Uye vachakanganisa.
But if the president of the United States makes a mistake, do we throw him out as president? We forget about it and move on. That's the way we want to do our church now.
Asi kana mutungamiri we United States akakanganisa, tinomubvisa here pachigaro semutungamiri. Tino kanganwa pamsoro pazo toenda mberi. Ndiyo nzire ya tino da kuita kereke edu zino.
I was listening to him pray a few minutes ago for those deacons and to hear back there a testimony at the door from the trustees how that with one accord you all are now stay that way. Now you members stand by these trustees, deacons, and pastor.
Ndanganda katere la kwavari vachina matira maminesi mashoma afura. Madikoni aya, uye nekunzi washure uko chapupu pamukova kubva kumatrustee, kuti imi mose muri muhumwe, zvino rambai makadaro, zvino imi nengo, mirai nematrustee aya, madikoni nemufudzi.
And remember when you get this together, remember that it's the devil's business to see that that's broke up. Now it's always has been and it always will be. But you stand by your officers. And that was a talk that I was going to make.
Uye, rangarirai, kana mukaisa izvi pamwe chete, rangarirai kuti ibasa radiabrosi kuona kuti izvi zvapamurwa. Zvino zvagara zvakadaro. Uye zvicharamba zvakadaro. Asi imi mirai nevabati venyu vezvinzvimbo. Zino ndiko kutaura kwandanga ndiri kuzoita.
And then I have here also something for the bulletin board this morning about the meeting of the boards and their authority. And it'll be on the bulletin board, and I got a copy for Brother Roberson, who is the chairman of the trustees, and then I got a copy for Brother Collins, I think, who acts as the chairman of the deacon board.
Uye zvadaro pano zvakare ndine chimwe chinhu. Chekuisa pa board rezviziviso mangwanani ano, pamusoro pemusangano wema board nemabasa awo. Zvino zvichaiswa pa board rezviziviso, uye ndine zvimwe zvakoponorwa zvehama Roberson vanova sachigaro wema trustee. Uye zvadaro ndine zvimwe zvakakoponorwa zvehama Collins ndinofunga vanomira sachigaro weboard remadikoni.
And now all these offices are set according to the Scripture, and they must have the scriptural rules of what they must do.
Uye zvino mahofisi ese aya akagadzwa maererano negwaro, uye anofanira kuwana mirawo yemagwaro pamusoro pezvavanofanira kuita.
Therefore the trustees has an office of their own, and the deacons has an office of their own. The Sunday school superintendent has an office of his own, and the pastor is the head of the flock.
Naizvozvo matrustee ane hofisi yavo vega, uye madikoni vane hofisi yavo vega. Mukuru weSunday school ane hofisi yake ega. Zvino mufudzi ndiye mutungamiri weboka.
Now, each one of these has things in common. And I think that your meeting should not be together, but it should be as each office, because the deacons has nothing to say to the trustees unless they got some business to present to them. And vice versa, the trustees is over the finance and things of the building. They have nothing with the deacons.
Zino, imwe neimwe ye iwaya ine zvinhu zvakafanana. Uye ndinofunga kuti musangano wenyu haufanire kunge muri pamwe chete. Asi unofanira kuwa se hofisi yega yega pachayo. Nekuti madikoni avana chekutaura kumatrustee. Kunze kwekunge vaine rimwe basa rekuunza kwavari. Uye zvimwe chetezvo kune rimwe divi. Matrustee vanotarira mari nezvinhu zvechivakwa. Havana chekuita nemadikoni.
The deacons are the policemen of the church and the assistants to the pastor, and the trustees is the holding of all the property.
Madikoni ndiwo mapurisa ekereke. Uye nevabatsiri vemufudzi. Matrustee ndivo vabati vezvinhu zvekereke.
The trustees has nothing to do with the spiritual end of it, and the deacon has nothing to do with the financial end of it. Therefore it must be, and the Sunday school superintendent is over his Sunday school. So I've got it all wrote, typed out to be on the bulletin board.
Matrustee havana nechekuita nezvepamweya zvacho, uye madikoni havana nechekuita nezvemari zvacho. Naizvozvo zvinofanira kudaro. Zvino mukuru weSunday school anotarira Sunday school yake. Saka ndakazvinyora zvese zvakataipwa kuti zviiswe paboard rezviziviso.
And then we are also going to get in a frame the doctrine that the church stands for and have it framed in here, in the church.
Amen.
What we stand for, the principles, the doctrine of the church.
Uyewo zvadaro, tiri kuzowana mufremu, dzidziso, iyo kereke yaino mira nayo, toiita kuti iiswe mufremu muno mukereke, zvatino mira nazo zvitevedzwa, dzidziso yekereke.
Now to be a church, we gotta have a doctrine. We don't draw down any stakes and say we just go this far. We go out just this far with fellowship with everybody that God will let us go in His scriptures with the people.
Zvino kuti tive kereke, tinofanira kuva nedzidziso. Hapana hoko dzatinorovera zvino toti tinongofamba kusvika apa. Tinonyatsoenda kunosvika mukuyanana nemunhu wese uko kwatinotenderwa naMwari kuti tiende mumagwaro avo nevanhu. Uye
now, stick together, be of one accord, one heart, and move on for God. That's the way God wants us to do. Now, let us pray and then open the Word.
Zvino, batanai pamwe chete, ivai muhumwe, moyo mumwe, muende mberi muchizviitira Mwari. Ndiyo nzira Mwari yavanoda kuti tiite. Zvino, ngatinamatei zvadaro tozozarura shoko.
O precious Lord, we are now about to approach the divine word or the reading of this word. May your Holy Spirit interpret to us that which we have need of.
O Ishe vanokosha, tava pedyo zvino kusvika pashoko raMwari, kana kuti kuverengwa kweshoko iri. Dai mweya mutsvene wenyu wadudzira kwatiri izvo zvatinotsvaka.
And let us speak, Lord, and act and live knowing that we are all your children by grace as you have called us.
Zvino tenderai titaure Ishe nekuita nekurarama tichiziva kuti tese tiri vana venyu kubudikidza nenyasha sekudana kwamakatiita.
May there be a fellowship in this church, seeing that we are just about to emerge into some great move. We feel of bringing up other ministers to go out into the fields of where, if you shall send me into the different parts of the world, there to establish the faith and to have a minister ready and willing and trained to take over.
Dai pakava nekuwadzana mukereke ino, tichiona kuti tava kuda kupinda mune kumwe kufamba kukuru tinonzwa, kuunza vamwe vashumiri kuti vaende muminda uko, kana mukanditumira kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana dzenyika, ikoko kunogadza kutenda, uye nekuwana mushumairi akagadzirira, uye anoda akadzidziswa kuti aenderere mberi.
And may the faith that was once delivered to the saints that we are gallantly standing for become a circle around the world. Grant it, Lord.
Zvino dai kutenda kwakambopiwa vatsvene pakutanga, kwatakamira nako zvakasimba, kuve denderedzwa rakapoteredza nyika. Zvitenderei Ishe.
May this little weed pile as it was one day when we dedicated it to you, may there be a church rise up here, Lord,
amen,
that out of it shall go ministers and evangelists and teachers and missionaries to all parts, amen, of the world.
Dai kabutwa kakadiki kesora, zvapai veri mwerama zuva pataka pakumikidza kwamuri. Dai pakavane kereke inosimuka pano Ishe, zvokuti kubva pairi kuchabva vashumiri nevavhangeri, nevadzidzisi nemamishinari kuenda kumativi ese enyika.
We would ask this morning a special blessing for our brothers and sisters Stricker who's suffering now. But we know that we're all put to these tests.
Amen.
Every son that cometh to God must be chastened, tried, and if we give up easy and turn back, then we are illegitimate children and not the children of God.
Tinokumbira mangwanani ano ropafadzo rakatsaurwa kuhama yedu nehanzadzi Stricker vari kutambudzika zvino. Asi tinoziva kuti tese tinoiswa pamiedzo iyi. Mwanakomana wese anouya kuna Mwari anofanira kurangwa, kuedzwa. Zvino kana tikaregedza zviri nyore, todzokera. Zvadaro tiri vana veupombwe. Uye kwete vana vaMwari.
Give brother and sister Stricker strength and power to stick to their post of duty.
Amen.
If they have to beg what food they eat, let thy hand of blessing be upon them.
Amen.
For we know not, but it might be through that very effort that you'd show the native of Africa what a real Christian is.
Amen.
Grant it, Lord, now let it all be done according to thy will.
Ipai hama neanzadzi Stricker kukwanisa pamwe nesimba kuti vagare panzvimbo yavo yebasa. Kana vari kuzopema chokudya chavachadya, regai ruoko rwenyu rwekuropafadza rwuve pavari. Nokuti hatizivi, asi zvinogona kuva kubudikidza nekushingaira uku, kuti mucharatidza mugari wemuAfrica zviri muKristu wechokwadi. Zviite Ishe, zvino zvese ngazviitwe, zviri maringe nekuda kwenyu.
Bless this pastor, Brother Neville. We pray, Lord, that you'll make him a shepherd of the flock as you have in past. And we would not forget his lovely little wife who is very sick.
Ropafadzai mufudzi uyu, Hama Neville. Tinonamata Ishe, kuti muchavaita mufudzi wemakwai, sezva makaita munguva yapfuura. Uye hatikanganwe mudzimai wavo mudiki akaisvonaka.
The enemy would like to leave Brother Neville with that group of children with no mother. But we stand in place by faith the blood of Jesus Christ between that enemy and our sister.
Muvengi ari kuda kusiya hama Neville neboka iroro revana vasina amai. Asi tinomira toisa nekutenda ropa raJesu Kristo pakati pemuvengi uyu.
May your spirit, Lord, be great upon her, knowing that all women are ordained to walk down through this valley of darkness of this age. We pray that you will be with her.
Dai mweya wenyu Ishe wava mukuru pavari, tichiziva kuti vakadzi vese vakatemerwa kufamba nemumupata uyu werima rezera iri. Asi tinonamata kuti muve navo.
Bless those little children. She'll be nervous now and fretful, but may the Holy Ghost be at the door of mercy at all times for that family.
Ropa fadzai vana vadiki vaye, mudzimai achange achihuta iye zvino nekusagadzikana. Asi dai mweya mutsvene wava pasuo retsitsi panguva dzese kumhuri iyoyo.
Bless our trustee board. Our brother Wood and our brother Egan, brother Roberson and all of the others, Lord deacons, trustees and all that's associated in the church, we pray, Lord, that you'll let them serve their term with holiness and righteousness.
Ropa fadzai boka redu rematrustee, hama yedu Wood, ne hama yedu Egan, hama Roberson. Nevamwe vese, Ishe, madikoni, matrustee, nevese vanobatanidzwa nekereke, tinonamata Ishe kuti muchavaita kuti vashumire nguva yavo neutsvene nekururama.
Bless those, Lord, who have served in the times past, and we pray that you will continue to be with all of us, that we will be known as a church of unity and spirit and love of the Lord.
Ropa fadzai avo Ishe vakashumira munguva dzapfuura, uye tinonamata kuti muchaenderera mberi nesu tose, kuti tigozivikanwa sekereke yekubatana nemweya nerudo rwaIshe.
We pray now that you'll divide to us the word as we have need, as we read out of thy written word, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Tinonamata zvino kuti muchatigovera shoko sokutsvaka kwatinako. Patiri kuverenga kubva mushoko renyu rakanyorwa, nokuti tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
And in praying, I was thinking as we were blessing or asking blessings for our modern, our new board of trustees and so forth, I was thinking of our Brother Fleeman and Brother Dietzman and them sitting here who has served well on before. We want to be thankful to God for their loyal service. May the Lord ever be with them to bless them and to help them.
Zvino mukunamata, ndanga ndichifunga patanga tiri kuropafadza kana kuti pakukumbira maropafadzo kuitira redu razvino, bhodhi redu itsva rematrustee nezvakadaro, ndanga ndiri kufunga pamusoro pehama yedu Fleeman nahama Dietzman nevamwe vakagara pano vakashumira zvakanaka munguva yapfuura. Zvino tinoda kutenda Mwari nekushumira kwavo kwakatendeka. Dai Ishe vakaramba vainavo kuvaropafadza nekuvabatsira.
I want to read before, just remember now, the bulletin board and so forth and the coming meetings.
Ndinoda kuverenga tisati ingorangarirai zvino bhodhi rezviziviso nezvakadaro pamwe nemisangano iri kuuya.
And we're happy to have with us this morning. Well, I might say it like this, a man who has been very precious to me in times past and precious now, a good brother, Fred Softman, from and his wife from Saskatchewan, Canada, who is here to sojourn with us in our nation, a sojourner, but in our fellowship, a beloved brother. Amen. Brother Fred Softman sitting there. He manages the campaign for me when I was in Canada.
Zvino tinofara kuva nesu mangwanani ano. Zvakanaka, ndingazvitaura sezvizvi. Mumwe murume anga akakosha kwazvo kwandiri munguva dzapfuura. Uye anokosha iye zvino. Hama yakanaka Fred Sothman, vanobva nemudzimai wavo, vanobva kuSaskatchewan, Canada, vari pano kuzogara nesu. Munyika yedu, muyeni, asi mukuyanana nesu, hama inodikanwa. Hama Fred Sothman vagere apo. Ndivo vanoronga musangano wangu pandaiva muCanada.
And another precious brother who is also formerly a Canadian, which was a businessman and can prove to the world that you can't outgive God.
Neimwe hama inokosha vaimbovave kuCanadawo zvakare. Vaiva muzvina bizimu uye vanogona kuratidza kunyika kuti haugoni kupa kupfuura Mwari.
He and his buddy formed a foundation for finances of building a place or for a foreign mission, a foundation. They called me to Oakland for a meeting and said they had the money they had sponsored all in their foundation.
Ivo na bhuru wavo vakavamba bato rinobatsira nemari yekuvaka nzvimbo kana kuti nzvimbo yekushumira vekunze kwenyika. Bato rinobatsira nemari. Zvino vakandidana kuOakland kumusangano. Zvino vakati vaiva nemari yacho vaizoubhadharira pane zvese mubato ravo rinobatsira nemari.
Brother Fred and I tried that for some money that Brother Fred had it. I would not take as an individual. So then we decided we would give it to the Canadian people and not even take up an offering. But it didn't go so good. The meetings were fine, but because we didn't take up an offering.
Hama Fred neni takambozviedza neimwe mari iyo Hama Fred vaiva nayo yandainge ndisiri kuzotora sedunga munhu. Saka takasarudza kuti taizoipa kuvanhu vekuCanada uye torega kana kumbotora mupiro, asi hazvina kufamba zvakanaka. Misangano yaiva yakanaka, asi nokuda kwekuti hatina kutora mupiro.
I don't care if the church is worth $100 billion, you still owe it to God to take up an offering. That's part of the worship. And you rob that, as much as I've been against money and things like that, I find out when a man's wrong, he might as well admit you're wrong. Because Brother Fred and I see it pan out not so good.
Handina basa nekuti kereke inodhura mabhiriyoni zana emadhora. Unenge uchingori nemungava kuna Mwari kutora mupiro wacho. Ichocho chikamu chekunamata. Zvino unoibira, sekungopesana kwandainge ndakaita nemari nezvinhu zvakadaro. Ndinoona kuti kana munhu akatsauka, newewo unofanira kubvuma kuti wakanganisa. Nekuti hama Fred neni takazviona zvisiri kufamba zvakanaka.
And Brother Borders, when I left Brother Fred and come down to you at Oakland, I said, don't you do it, you just pass the collection plate and take up an offering. Whatever it is, put it back in your foundation for another meeting somewhere.
Zvino, hama Borders, pandakasiya hama Fred ndokuya zasi kwamuri kuOakland, ndakati, musambozviita. ingofambisa indiro yempiro, tora impiro, uye chero zvazviri, udzoserei mubato renyu rinobatsira nemari kuitira mumwe musangano kune imwe nzvimbo.
And before the services closed, Brother Border and his friends come to me and said, as much as we put into the meeting is already took up.
Zvino shumiro dzisati dzavhara, ama borders neshamwari dzava vakauya kwandiri ndokuti sekuwanda kwakaita yatakaisa mumusangano yatotorwa nechekare.
And then a few days ago he made arrangements for a meeting in San Jose, California, where he had some, I guess, 60 or 70 churches in the valley of all different faiths, all cooperating. We had a wonderful meeting and returning back again November.
Uyezve mazuva mashoma apfuura, vakaita urongwa hwemusangano kuSan Jose, California, uko kwavaiva nemamwe ndinofungidzira makereke makumi matanhatu kana makumi manomwe mumupata ezvitendero zvose zvakasiyana, ose achishandira pamwe. Takava nemusangano unoshamisa uye tiri kudzokera zvakare muna mbudzi.
We're happy to have you with us, Brother Borders and Brother Fred sitting back there. And these men are strangers maybe to you all, but they've been precious brothers to me out in the fields contending earnestly for the faith that we're standing for.
Tinofara kuva nemi pamwe nesu, ama Borders na ama Fred, vakagara kumashure uko. Zvino varume ava zvichida vaenzi kwamuri mese, asi vakagara vari hama dzinokosha kwandiri kunze mukuvhangera, vachirwira kutenda kwatakamira nako.
God bless you, brother. We're glad to have you this morning in the little old tabernacle here. It's not much to look upon, but there's something here that we know that God lives here, you see.
Amen.
So we're happy for that. And these other precious brethren, if I had time to mention, that's with us today.
Mwari vakuropafadzei hama. Tinofara kuva nemi mangwanani ano mutabhanekeri diki yekare pano. Haina chikuru chekutarisa pairi. Asi, pane chimwe chinhu pano chekuti tinoziva kuti Mwari vanogara pano. Muri kuonaka, saka tinofara nekuda kwaizvozvo. Uye pane dzimwe hama dzinokosha. Dai ndaiva nenguva yekudoma avo vari pakati pedu nhasi.
Now, I am anticipating and praying that in the next few days, the Lord willing, I want to go feeling led, I haven't made the announcement, the next meeting to Ohio to be with Brother Sullivan on the campgrounds. Within a short time, it's only about 100 miles up there, I guess, Gene, something like that. It'd be a fine trip if you haven't planned your vacation if the Lord continues to lead us.
Zvino ndiri kutarisira pamwe nekunamata kuti mazuva mashoma ari kutevera, Ishe vachida, ndinoda kuenda ndichinzwa kutungamirwa. Handisati ndaita chiziviso chacho musangano unotevera kuOhio kuti ndizova nehama Sullivan panzvimbo inodzikwa misasa nenguva pfupi. Anongova mamaira zana kukwidza ikoko, ndofungidzira Jean, zvakada kuita saizvozvo. Rungava rwendo rwakanaka, hausati waronga zororo rako kana Ishe vakaramba vachititungamira.
Very fine man, and we appreciate Brother Sullivan a great deal. He's the mayor of the city, and was just ex-mayor, and just an old-fashioned Kentuckian, that's all I can say about him.
Murume akaisonaka kwazvo, uye tinokoshesa hama Sullivan zvikuru kwazvo, kungoti ndivo mayor weguta, vachangobva kunge vari mayor. Munhu wemuKentucky wechinyakare, ndizvo zvega zvandinokwanisa kutaura pamusoro pavo.
When I met him the other day, and we was both raised down there in the mountains of Kentucky, he said to me, have you still got your assafinity around your neck, Billy? You know how Kentucky he is.
Pandaka sangana navo rimwe zuva ku, takakudzwa tiri vaviri zasi uko mumakomo eKentucky. Vakati kwandiri, uchine asafetita yako muhuro mako here, Billy? Zvino munoziva kuti muKentucky akadini.
Now, let's turn in, no disregards to my Kentucky brethren here, Brother Jeffries and so forth, I'm a Kentuckian too, you know. I'll tell you one thing we are not Kentuckians, or neither are we Americans. We are pilgrims and strangers. We're seeking a city to come.
Zvino ngativhurei mune Handisi kuti ndashaiwa ruremekezo kuhama dzangu dzeku Kentucky dziri pano. Hama Jeffries nevakadaro. Ndiriwe ku Kentucky wo zvakare munoziva. Regai ndikuudze chinhu chimwe chete chezvatiri. Hatizi veku Kentucky kanawo hatizi vemu America. Tiri vafambi nevapfuri. Tiri kutsvaga guta riri kuuya.
Now for a reading, let's read out of the book of Exodus for a few minutes. I wish to read from the 23rd chapter and the 20th verse to the 23rd inclusive.
Zvino kuti tiverenge, ngativerengei kubva mubhuku raExodo kwemaminitsi mashoma. Ndinoda kuverenga kubva pachitsauko 23 uye ndima 20 kusvika 23 dzose.
Now I want to take a text this morning from like this, of this rather, total deliverance. And I won't be long speaking. Now while I was waiting for you to turn to your book and chapter.
Zvino ndinoda kutora musoro wenyaya mangwanani ano kubva pane zvakadai wekuti waro kudzikinurwa zvakazara uye handisi kuzorebesa pakutaura. Zvino pandanga ndakakumirirai kuti muvhure bhuku renyu nechitsauko.
Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee to the place which I have prepared. Beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. I'm sure that the congregation knows who this angel was. My name is in him.
Tarira, ndinotuma mutumwa pamberi pako, akuchengete panzira, uye akuise kunzvimbo yandakagadzirira. Munzwei, muteerere inzwi rake, musamutsamwisa, nekuti haanga kukanganwirei kudarika kwenyu, nokuti zita rangu riri maari. Ndine chokwadi chekuti ungano inoziva kuti ngirozi iyi yaive yani. Zita rangu riri maari.
And if thou will indeed obey his voice and do all that I speak, then will I be an enemy unto thy enemies and an adversary unto thy adversaries.
Asi kana ukaterera inzwi rake kwazvo, ukaita izvozvo zvese zvandinotaura, ipapo ndichava muvengi kuvavengi vako, nemudzivisi kuvadzivisi vako.
For mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorites, the Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites, and I will cut them off.
Nokuti mutumwa wangu achakutungamirira akusvitse kune vaAmori, vaHeti, vaPerizi, vaKenani, vaHivhi nevaJebhusi. Ini ndichava paradza.
May the Lord bless his word as we Amen. Speak now for a few minutes if you pray. I was thinking on this subject of a total deliverance.
Dai ishe vakaropafadza shoko ravo patiri kutaura zvino kwemaminitsi mashoma kana mukunamata. Ndanga ndiri kufunga pamusoro pechidzidzo chekuti kudzikinurwa kwakazara.
The church has been in the minority. It always will be in members until Jesus comes. But it's living under its God-given privileges.
Kereke yagara iri vashoma. Ichagara yakadaro hunengo hwayo kusvika Jesu auya. Asi iri kurarama pasi pekodzero dzayo dzayakapiwa naMwari.
If we only knew this is the church of the living God, not the Branham Tabernacle, but the Branham Tabernacle just part of it.
Dai taingoziva bedzi, ino ndiyo kereke yaMwari mupenyu, kwete Branham Tabernacle. Asi Branham Tabernacle ingori chikamu chayo.
There's other such tabernacles to the country. Brother Snelling tonight is having a baptismal service. I forgot Brother Curtis told me to announce that, or told me yesterday he's having it. He's having a baptismal service, and if anyone here has never been baptized, Brother Snelling would be glad to do that tonight. That's the Holiness Tabernacle at Utica.
Pane mamu matabanekele akadaro arimunyika. Hama Snelling, manero ano, wane shumiro yeku babatiza. Ndakangan wakuti hama Curtis wandi uza kutindi zviziwise. Kana kuti wakandi uza ne zuro, wanga wachizo wanayo. Warikuzo wane shumiro yeku babatiza. Zino, kana paine mumwe pano asati ambo babatizwa. Na zino, saka hama Snelling wanga fara kuzuhita manero ano. I Holiness Tabernacle ku Utica.
And Brother Junior Jackson in New Albany. And there's many such churches throughout the country. But we're all living, seem like, on the defeated side, more or less.
Uye, Hama Junior Jackson ku New Albany. Zino pane makereke mazhinji akadaro akatekeshera munyika. Asi tese, tiri kurarama, zino ita sekunge kurutivi rwakakundika zvakanyanya zvishoma.
I heard Brother Neville announce this morning back there that it kind of come to my mind that the people seemingly are getting away from deliverance. It seems to be something that the people seen it, so they just push it out to one side. Oh, well, God can do it. But that's not the attitude.
Ndanzwa hama Neville wachishamba zamangwana niano kumashure uko. Zava zaita sekuya mfungwa zangu kuti. Zviri kuita sekuti vanhu vari kubva pakudzikinurwa. Zvinoita sekunge chimwe chinhu icho vanhu vachiona, saka vanongochisaidzira kune rumwe rutivi. Oh, zvakanaka, Mwari vanogona kuzviita, asi handiwo maonero acho.
Now Moses, when he was called by God, he was a total, complete prophet. When God sends a man to do anything, he completely equips him with everything that he has need of.
Zvino Moses akadanwa naMwari aiva muprofita akazara akakwana. Kana Mwari vakatuma munhu kuti aite chero chinhu, vanonyatsa kumupa zvinhu zvese zvaanoda.
If God calls a man to be a preacher, he puts something in him to preach with. If he calls him to be a teacher, he puts something in him to teach with. If he calls for him to be a prophet, he puts something in him to see visions and to be a prophet. God always completely equips his man.
Kana Mwari vakadana munhu kuti ave muparidzi, vanoisa chimwe chinhu maari chekuti aparidze nacho. Kana vakamudana kuti ave mudzidzisi, vanoisa chimwe chinhu maari chokuti adzidzise nacho. Kana vakamudana kuti ave muprofita, vanoisa chimwe chinhu maari chokuona zviratidzo pamwe nekuva muprofita. Mwari vanogara vachipa munhu wavo zvese zvaanoda.
And that's just what he done when he sent Moses into Egypt. He raised him up in a certain way, and he schooled him in a certain way, and he molded him and made him and fashioned him.
Zino ndizo chaizo zvavakangoita pavakatumira Moses ku Egypt. Vakamukudza neimwe nzira yakatsaurwa, vakamudzidzisa neimwe nzira yakatsaurwa. Uye vakamuumba ndokumugadzira nekumuita zvaari.
After he had promised Abraham hundreds of years before that he would deliver the people, then he had in mind that he would make Moses just the way Moses was made.
Mushure mekunge vavimbisa Abrahama mazana emakore kumashure kuti vaizodzikinura vanhu. Zvadaro iyo vakanga vaine mupfungwa kuti vaizogadzira Moses nenzira iyo Moses akagadzirwa nayo.
Moses was a complete prophet. And then being a complete prophet, then just like you, if you are a Christian, God don't make any halfway Christians. God makes complete Christians.
Moses aiva muprofita akakwana. Uye zvadaro ari muprofita akakwana. Zvadaro sezvawakangoita kana uri muKristu. Mwari havagadzire maKristu ari pakati nepakati. Mwari vanogadzira maKristu akazara.
God don't make halfway preachers. But the preacher can be halfway. And God makes his children Christians, but sometimes they're halfway Christians. But it's not God's intention for them to be that way.
Mwari havagadzire vaparidzi vari pakati nepakati. Asi muparidzi anogona kuve ari pakati nepakati. Zvino Mwari vanoita vana vavo maKristu. Asi dzimwe nguva maKristu ari pakati nepakati. Asi hakusi kuda kwaMwari kuti vave vakadaro.
It's their own ways got mixed up with the plan of God for their life, and that's what makes them the way they are. God don't want them to be halfway Christians or halfway preachers, compromising on either side, or he wants them to completely stand in the breach.
Inzira dzavo pachavo dzavhengana neurongwa hwaMwari pamusoro peupenyu hwavo. Uye izvozvo ndizvo zvinovaita kuti vave zvavari. Mwari havadi kuti vave maKristu ari pakati nepakati, kana vaparidzi vari pakati nepakati, vachirerutsa kumativi ese, kana anoda kuti vanyatsomira mumukaha.
Amen.
Now, Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance.
Amen.
And Moses was completely surrendered into the hands of God.
Amen.
That's the reason it made him what he was. He was so complete in God, till God could trust him.
You know Moses. Mwari vakanga vamuita muprofita akakwana, kuitira kudzikinura zvakakwana. Zvino Mozisi akanyatso kuzvipira mumaoko aMwari, ndicho chikonzero zvakamuita kuti ave zvaaiva. Aiva akanyatsa kukwana muna Mwari, kusvikira Mwari vaigona kuvimba naye.
I wonder this morning as Christians, if we have yielded our own will, and yielded ourselves so completely to God, to God can trust us. The place that he has put us.
Ani zivi mangwanani ano, sema Kristu, kana taka pira kuda kwedu, nokuzvipira pachedu zvakakwana kuna Mwari, kusvikira Mwari vanogona kuvimba nesu, munzvimbo yavakatiisa.
I wonder this morning of myself, if I could be so yielded to God could trust me. Could trust Brother Neville. Could trust our trustee board, our deacon board, our members of our church. We all have a place and we got a duty.
Andi zive mangwanani ano, pachangu, kana ndika kwanisa kunyatsa kuzvipira kuna Mwari, kusvikira Mwari vave kugona kuvimba neni. Vogona kuvimba nehama Neville. Vogona kuvimba nebhodhi redu rematrustee. Bhodhi redu remadhikoni. Kana nhengo dzedu dzekereke. Tese tine nzvimbo uye tine basa.
The minister's got a place of duty to stand and preach the unsearchable riches of Christ without compromising. If he's called to be a preacher. He wouldn't spare one thing for one person if he's called to be a preacher.
Mushumire ane nzvimbo yebasa, kumira achiparidza pfuma isingatsvagiki ya Kristu, asingarerutse kana akadanwa kuva muparidzi. Hapana chinhu chimwe chaangasiya nokuda kwemunhu mumwe chete kana akadanwa kuva muparidzi.
And the member of the church, he's called to be a member of this certain group that he would not compromise. If the church believes that we should not gamble, then that member should never touch a deck of cards.
Zino nengo ya kereke. Akadanwa kuwa nengo ya boka iri. Zadaro, angamborerutsa. Kana kereke ichizvitenda kuti hatifanire kutamba njuga. Zino nengo iyoyo. Aimbo faniri wakupata butwa remakasa.
We don't believe in drinking. He should turn his head completely from drinking. If we do not believe in gambling or smoking, the member of this church should never touch such a thing. God gives complete deliverance.
Hatitendi mukunwa doro. Anofanira kutenda utsa musoro wake zvakakwana kubva pakunwa doro. Kana tisingatendi mukutamba njuga kana kuputa, nengo yekereke ino haimbofanirwa kupata chinhu chakaita saichocho. Mwari vanopa rudzikinuro rwakazara.
When we will do it, if we will completely surrender ourselves to him. If we will completely deliver ourselves into his hand, then God can live in us. Christ, the hope of glory.
Amen.
He can reflect himself from us as we get ourselves out of the way. Then our thoughts are his thoughts.
Kana isu, vanozviita, kana tikazvipira zvizere kwavari. Kana tikazvipira zvizere muruoko rwavo, zvadaro, Mwari vanogona kurarama matiri. Kristu, tariro yekubwinya, anogona kuzviratidza nematiri patinozvibvisa pachedu munzira. Zvadaro, pfungwa dzedu ipfungwa dzake.
Could you imagine Christ smoking a cigar? Could you imagine Christ drinking or playing cards? Then if your spirit is part of his spirit, he wants it to be upon your confession, but you permit the devil to come in and take over it. And all the time in your heart, way down deep, you know you're wrong when you do those things.
Ungambofungidzira here Kristu achishuta mudzanga. Ungambofungidzira here Kristu achinwa doro kana kutamba makasa. Zvadaro, kana mweya wako uri chikamu chemweya wake, anoda kuti kuve kupupura kwako. Asi iwe unotendera diabolos kuti apinde atonge. Zvino nguva yese mumoyo mako zasi pakadzika, unoziva kuti uri kukanganisa paunoita zvinhu izvozvo.
And when one member would talk against the other member, you know that's wrong. You are commanded to pray for one another. Not to talk against one another. But to love one another. And if someone is down, let's pick him up. Help him.
Zvino kana imwe nengo ikataura ichipesana neimwe nengo, unoziva kuti izvozvo zvakaipa. Munorairwa kunamatirana mumwe nemumwe. Kwete kutaura muchipesana mumwe nemumwe. Asi kuti mudanane, uye kana mumwe munhu akaderera, kati musimudzei, mubatsirei.
Now, that makes us a unified group of believers. Now, when we don't obey that, then we don't obey God and we displease God.
Amen.
And therefore, our church, our people, cannot prosper, the church cannot go on, is because we're disunified together. As Jesus said, a little leaven leavens the lump.
Zino, izozo, zino tiita boka rakabatana revatendi. Zino, kana tikasaterera izozo, zvadaro, atiterere Mwari, uye atifadzi Mwari. Uye na izozo, kereke yedu, vanhu vedu, havagone kubudirira. Kereke haigone kuenderera mberi nechikonzero chekuti hatina kubatana pamwe chete. Sezvakataurwa naJesu, mbiriso shoma inovirisa bundu rese.
Now, if the a church board, like the deacons, would come and say that we were to thinking we should build a new tabernacle. If that is the vote of the deacons and the trustees are consulted and they don't have the money to do it, then they have a building program like we have going on now.
Zvino, kana bodzi rekereke, kana sekuti madikoni, vakauya vachiti, taive tiri kuzo kufunga kuti tinofanirwa kuvaka tabernacle itsva. Kana iriyo vhoti yemadhikoni, uye matrustee obvunzwa, uye vasina mari yekuzviita. Zvadaro, vanova nechirongwa chekuvaka sechatinacho chiri kuendeka iye zvino.
And then it's tucked over the general audience as we should be, all the church being sovereign. Then if the church votes for the new tabernacle, then we all should cooperate together in building that new tabernacle.
Uye zvadaro, zvinounzwa pamberi peungano yose, sezvatinofanira kuva, kereke yose ichiva nekuzvitonga kuzere. Zvino kana kereke ikavhotera tabernacle itsva, zvinoka, isu tose tinofanira kushanda pamwe chete pakuvaka tabernacle itsva iyoyo.
Frankly, myself, when they spoke of new tabernacle to me, I was against the thought. That's right. I said, we don't need exactly new tabernacle. I'll probably be leaving here pretty soon as the Lord, what He showed me comes to pass. What do we need with the new tabernacle? We haven't got the money.
Chaizo izo, pachangu, pavaka taura nezwe tabernacle itsva kwandiri, ndaisa wirirana nepfungwa yacho. Ndizozo chaizo, ndakati, hatingadi chaizo izo tabernacle itsva. Zvichida ndichange ndichibva pano munguva pfupi seizvo Ishe kana izvo zvavakandiratidza zvikaitika. Tinodireiko tabernacle itsva? Hatina mari yacho.
Then I come down and felt the feeling of the church. That the church in the majority seemed to want it. Then what did I do? I sacrificed my own thoughts and throwed in with the church.
Amen.
Sure. Let's do it.
Zvino ndakauya nokunzwa manzwiro ekereke, kuti kereke veruzhinji vaiita sevaizvida. Saka ndakaita sei? Ndakasiya pfungwa dzangu ndokuwirirana pamwepo nekereke. Zviro kwazvo, ngati zviitei.
That's the way we cast lots. That's the way it was in the Bible time. The way the church voted. The sovereignty, the groups of the people. They come together in unity their strength.
Kana ndiyo nzira yatinokanda nayo mijenya, ndiyo nzira yazvaiva munguva dzemubhaibheri. Nzira iyo kereke yaivhota kuzvitonga kuzere mapoka evanhu vanouya pamwe chete mukubatana mune simba.
So therefore, I said certainly, if that's the way the church wants, if that's what God is wanting, He's got more of authority to vote among a whole group of people than He has to me, because I have no vision to say that it shouldn't be.
Saka naizvozvo ndakati, zviro kwazvo, kana iri iyo nzira inodikanwa nekereke, kana zviri izvo zviri kudiwa naMwari, vane simba rakawedzerwa kuvhota pakati peboka revanhu kupfuura ravainaro kwandiri, nekuti handina chiratidzo chekutaura kuti hazvifanire kudaro.
So we throw in with the church and move with the church. And I'm behind it to do all that I can to help out the church.
Saka tinobatirana nekereke, uye tofambirana nekereke. Zvino ini ndinozvitsigira kuita zvese zvandinogona, munoona, kubatsiridza kereke.
That should be the motive of every Christian and every person in the church, is for to unify ourselves and stick together. Whatever the church votes for, that's what we should stand for.
Ndicho chinofanira kuva chinangwa chemuKristu wese nemunhu wese mukereke, kuzvibatanidza pachedu nekugara pamwe chete. Chero chinovhoterwa nekereke, ndicho chinhu chatinofanira kumira nacho.
Then say, for instance, want to change something in the church. Well, then if the trustees wants to do the, somebody else wants to do the deacons, They want to change something. That comes before the church. The church then together.
Zvadaro toti sekuti iwo panoda kuchinjwa chimwe chinhu mukereke. Saka zvadaro kana matrustee vachida ma mumwe munhu achida madikona achida kuchinja chimwe chinhu. Zvino unzwa pamberi pekereke. Kereke zvino pamwe chete.
And if our idea here seems to be a little different from what the whole church says, let's sacrifice that idea. Because that's the only way we can stand united.
Zvino kana yedu pfungwa pano ichiita sekuti sianei zvishoma nezvataurwa nekereke yese, ngati siei pfungwa iyoyo nekuti ndiyo nzira yega yatinogona kumira takabatana.
And if this church will just go on the way you're going now and be united together, God will, it's unlimited what he'll do.
Amen.
If we'll stick together, we must stick together. That's how we want to be so complete with one another and then so complete in the hands of God.
Zvino kana kereke ino ikangoenderera mberi nenzira iyo yamuri kuenda nayo zvino, uye mobatana pamwe chete, Mwari vacha hazvina muganhu izvo zvavachaita kana tikabatana pamwe chete. Tinofanira kubatana pamwe chete. Ndizvo zvatinoda kuva zvizere mumwe kune mumwe. Uyezve takanyatsa kuva mumaoko aMwari zvizere.
Then we've got to have a man that we believe that preaches the word of God. If the man don't do it, then get somebody who does do it.
Amen.
That's the way we must stand.
Zvadaro, tinofanira kuva nemunhu watinotenda kuti anoparidza shoko raMwari. Kana munhu iyeye akasadaro, zvinotsvagai mumwe munhu anozviita. Ndiyo nzira yatinofanira kumira.
If the trustee board won't stand for what's right, then it's your business to elect somebody who will stand for what's right. And then when you do it, stay by it. It's up to you. Stand by it. And all together we're standing for one thing, that's God.
Amen.
Kana bodzi rematrustee rikasamira nezvakafanira, zvino ibasa renyu kuti musarudze mumwe munhu achamira nezvakafanira. Zvino ipapo pamunodaro, garai pazviri, zviri kwamuri, mirai nazvo. Zvino tose pamwe chete takamira nechinhu chimwe chete anova Mwari.
If a member makes a mistake, don't turn him down. Help him. Raise him up. Get together. Have a hearing with one another. It's what the scripture says.
Kana nhengo ikakanganisa, musamuramba, mubatsirei, musimudzei, uyai pamwe chete, tauriranai mumwe nemumwe. Ndizvo zvinotaura kwaro.
When we make a mistake, let's go before God. Before we can go before God, we got to go before the person we hurt.
Kana tikakanganisa, ngatiendei pamberi paMwari. Tisati taenda pamberi paMwari, tinofanira kuenda kune munhu atakanganisira.
I just had to do that.
Amen.
And I know what I did wrong. I lied. Caused my wife to lie. I believe I've told you about it here at the church.
Ini ndakatozombozviita. Uye ndinoziva kuti ndakakanganisa. Ndakanyepa. Ndikakonzera kuti mudzimai wangu anyepe. Ndinotenda kuti ndakakuudzai pamusoro pazvo pano pakereke.
It's a few days, not long ago, it's been about 6 weeks ago. The attorneys had me so tore up over this investigation that I hardly knew where I was at. I just went home from the office to eat dinner, and the private phone number rang. And Meedy went to answer the phone. She put her hand over and said, it's them attorneys again.
Aiva mazuva mashoma, kwete kare. Ava mavhiki anga ite matanha atu apfuura. Magweta akanga andishungurudza kwazvo pamusoro pekuferefeta kuya, kusvikira ndakanga ndisisa zive kwandaive. Ndakanga ndichangoenda kumba ndichibva kuhofisi, kunodya susuro. Zvino foni yekumba ndokubva yarira. Zvino Midha akaenda kunodaira foni. Akaivhara neruoko rwake akati, ndeaya magweta aya zvakare.
I said, I couldn't stand another evening. My head feels like it's drawing off. I'm losing my mind. Just pulling me this way and that way and this way. I said, I can't stand it. And I jumped up and I said, tell them I'm not in here. And run around behind the house.
Ndikati handigoni kuita umwe usiku zve. Musoro wangu uri kuita kunge wava kurasika. Ndava kurasikirwa nepfungwa dzangu. Kungondidhonzera uku ne uko ne uku. ndikati andisi kuzvikwanisa zvino ndakakwakuka ndikati vauze kuti andisi muno ndokubva ndamhanyira kuseri kwemba.
When I come back, Needy's very conscientious of those things. She met me at the door half crying. She said, Bill, was that the right thing to do?
Pandaka dzoka, Midha ane hana yakanyatso changamukira zvinhu izvozvo. Akasangana neni pamukova, ari pakati pekuchema, akati, Bill, ndicho here chinhu changa chakafanira kuitwa?
You know how you are. I know how I am. I said, sure, I wasn't in here right then. I knew God had condemned me for it. I said, I wasn't in here right then. I said, but you was in here when he made the call.
Unoziva zvauri, ndinoziva zvandiri. Ndikati, chokwadi, ndanga ndisiri muno panguva iyoyo. Ndaiziva kuti Mwari vanga vandipomera nokuda kwazvo. Ndikati, ndanga ndisiri muno panguva iyoyo. Akati, asi wanga uri muno paafona.
That afternoon I went to pray for a sick baby. And before I left the house, the phone rang again, and little Joseph ran over and took hold of the phone and said, Daddy, you want me to tell him you're not here? You see how sin corrupts? What a family that would finally be!
Masikati iwayo, ndakaenda kunonamatira mucheche airwara. Zvino ndisati ndabuda mumba. Foni yakarira zvakare. Zvino Joseph mudiki akamhanya ndokutora foni akati, Baba, munoda here kuti ndivaudze kuti hamupo? Munoona uori hunoitwa nechivi ingazova mhuri yakaita sei pamagumo.
First John, the 5th chapter and the 21st verse said, If our hearts condemn us not, then we have confidence in God. But if our hearts condemn us, how can we have confidence in God?
Johani wekutanga chitsauko 5 uye ndima 21 yakati kana moyo yedu isingati pomere zvino tine ruvimbo muna Mwari asi kana moyo yedu ichiti pomera ko tingazova sei neruvimbo muna Mwari.
We know as long as we got sin that's not confessed, he'll never hear us. That's strong, but it's the church needs these things.
Tinoziva kuti chero bedzi tine chivi chisina kureururwa haazombotinzwa. Zvakasimba asi izvi kereke inoda zvinhu izvozvi.
Then I started to pray for this baby. And when I started to lay my hands on it, the Lord rebuked me and said, You told a lie. You ain't fit to pray for that baby.
Zvino ndakatanga kunamatira mwana uyu. Uye pandakatanga kuisa maoko angu pamusoro pake, Ishe vakanditsiura vakati wareva nema, hauna kukodzera kunamatira mwana iyeye.
I turned away from the man. I said, Sir, you just wait here. I've got something to make right.
Ndakatendeuka kubva pamurume iyeye ndikati changamire, chimbomirai muri pano. Ndine chinhu chandinofanira kugadzirisa.
I called up the attorney and went down to the office. Called him in, I said, Look, sir, I've told a lie. I had my wife to lie. She said I wasn't in there, and I ran out behind the house, and I confessed it, and told him about it.
Ndakafonera gweta, ndokudzika zasi kuhofisi, ndokumudana ndikati, onai changamire, ndanyepa, ndaita kuti mudzimai wangu anyepe. Ataura kuti ndanga ndisimo, zvino ini ndokumhanyira panze kuseri kwemba. Zvino ndakazvireurura ndokumuudza pamusoro pazvo.
Walked up, put his hands on my shoulder, he said, Brother Branham, I've always had confidence in you, but I got more than ever now.
Yeah,
a man, he said, is willing to make right his wrongs.
Akafamba akaisa maoko ake pabendekete rangu akati, Hama Branham, ndakagara ndiine ruvimbo mamuri. Asi ndava nerwakawedzerwa kupfuura kare zvino. Munhu akati anoda kugadzirisa zvaakakanganisa.
I told myself I started to pray for a baby. And the Lord would just condemn me my heart because I know that I'd done wrong.
Ndakamuudza ndikati, ndatanga kunamatira mumwe mucheche. Zvino ishe vangondipomera mumwoyo mangu nekuti ndaziva kuti ndanga ndakanganisa.
Then the next day wife said, Where are you going? I said, To my cave.
Zvadaro zuva rakatevera mudzimai wangu akati uri kuenda kupi? Ndikati kubako rangu.
And I went up to my cave up above Charleston where I've been going for years. And I got in there and I prayed all that day, "Oh God, don't never let me do a thing like that again. You forgive me, Lord." For when I start to put my hands on the sick people to pray, then it's condemned.
Zvino ndakaenda kubako rangu uko kumusoro kwe Charlestown, uko kwandagara ndichienda kwemakore, ndakapinda imomo, ndikanamata zuva rese iroro. Oh, Mwari musandirege ndichiita chinhu chakadaro zvakare. Ndiregerereiwo Ishe. Nokuti pandatanga kuisa maoko angu pavanhu vanorwara, kuti ndinamate, ndapomerwa.
Amen. Long about 3 o'clock in the evening, I come out and there's a big rock lays out there. And I got on that rock and was looking up towards the east with my hands up, praising the Lord. And it's just so quiet in there.
Kwava kuita senguva dza 3 o'clock manheru ndakabuda, pane dombo guru rakarara kunze uko. Zvino ndakakwira padombo iri, uye ndaiva ndakatarisa nechekumabvazuva, ndakasimudza maoko angu ndichirumbidza Ishe. Zvino maiva makanyatso kunyarara imomo.
I said, "Lord, if you'll just..." One time you passed by Moses and he said it was the when you had him in the cleft of the rock and it looked like the back part of a man. I said, "Could you do it again, Lord? Let me know I'm forgiven."
Zvino ndikati, "Ishe, kana mukango, imwe nguva makapfuura nepaiva naMoses." Iye akati, "Waiva, makamuisa muhwangwadza yedombo, uye zvairatidzika sekumusana kwemunhu." Ndikati, "Hamukazviitawo zvakare here, Ishe? Ndizivisei kuti ndaregererwa."
And I said, "If you help me, it'll come on my mind." I said, "Lord, I'm not very strong mentally because I have no education." I said, "And I'm trying to serve you. You know my heart. And I didn't ought to have done that. I didn't mean to do that. My head just felt like it was coming off. I was so nervous. And I'd done it in a catch of a moment when Satan caught me."
Zvino ndakati, "Kana mukandibatsira, mugouya papfungwa dzangu." Ndikati, "Ishe, handina kunyatsa kusimba papfungwa nekuti handina fundo." Ndikati, "Uye ndiri kuedza kukushumirai. Munoziva moyo wangu. Uye handifanire kunge ndaita izvozvo. Ndanga ndisingareveri kudaro. Musoro wangu wakangonzwika sekunge waiva vava kubva. Ndainge ndichihuta kwazvo. Uye ndikangozviita kamwe kamwe panguva yandakabatwa naSatan."
I said, "If you forgive me, let me see you, the Lord. God be my judge." Just right over to my side, a little place the bushes begin to whirl like a wind. They come right along the side of the cave where I was at and went down through the woods.
Ndikati, "Kana mukandiregerera, tenderai ndikuonei zvino, Ishe. Mwari vari mutongi wangu, chaipo nechekurutivi rwangu, imwe nzvimbo diki muzvikwenzi yakatanga kutenderera sechamupupuri. Ndokubva chakauya kurutivi chairwo rwebako kwandaiva ndokudzika nemusango."
Oh, brother, a peace that passes all understanding swept over me, and I cried, I wept, I shouted. I know my sins were forgiven me.
Praise.
See, I was disunified with God.
Amen.
I couldn't have deliverance for the baby.
Oh, hama, rugare runopfuura kunzwisisa kwese rwakauya pandiri ndikachema. Ndakachema, ndakadanidzira. Ndinoziva kuti zvivi zvangu ndakazviregererwa. Munoona, ndakanga ndakapatsanurwa naMwari. Ndaisakwanisa kuwana kudzikinurwa kwemucheche.
And the very next day, there's a man from Chicago who is a great man, a Catholic, just converted. The valves in his heart are swelled out like an inflated inner tube. And they've been trying to cut him out for a long time, was going to, and he wouldn't let them.
Ini, zvino zuva rakatevera racho, kwaiva nemurume aibva kuChicago, anova munhu mukuru, mukatorike, aiva achangotendeuka. Mavharuvhu emumwoyo make aiva akazvimba kunge tsvubu yemukati yakafutunudzwa. Uye vaimbenge vachiedza kuvacheka zvokuvabvisa kwenguva refu. Vainge vachizodaro, asi aisavabvumira.
Finally, he found an interview. Them interviews, we stay right with it till we find out what's wrong. And the man is no more coming. So the Holy Spirit went back down through his life and called out something he'd done when he was an altar boy. In the Catholic Church, he said, "That's the truth, that's the honest truth."
Pakupedzisira akawana nhaurirano. Nhaurirano idzi tinogara nayo kusvikira taona kuti chii chakakanganisika. Zvino murume uyu anga achangopinda. Zvokuti mweya mutsvene wakaronda uchidzoka kumashure muupenyu hwake. Ndokudana chimwe chinhu chaakaita pakanga ari mukomana anoshumira paaritari mugereke yekatorike akati ichocho ichokwadi chakaperera.
Said, you mean that was against me? I said, that's the only shadow that I can see in your life.
Akati munoreva here kuti izvozvo zvanga zviri mhosva kwandiri? Ndikati ndiwo mumvuri wega wandinokwanisa kuona muupenyu hwako.
Went back up and told the doctor, said, all right, get things together now, we'll have the operation. The doctor said, we'll check that old ticker again. And when he looked into it, he said, you don't need the operation.
Akadzokera ndokunoudza chiremba akati zvakanaka, chigadzirirai zvinhu zvese zvino tozova neoperation. Chiremba akati tichaongorora moyo uya wakare zvakare. Zvino paakauongorora akati haudi operation.
See, if our hearts condemn us, we want complete deliverance. We don't want to be halfway church. We want to be a real church or no church at all. We want to be real Christians or no Christians at all.
Maona, kana moyo yedu ichitipomera, tinoda kudzikinurwa zvizere. Hatidi kuva kereke pakati nepakati. Tinoda kuva kereke yemazviro kwazo, kana kuti kusava kereke zvachose. Tinoda kuva makristu emazviro kwazo, kana kusava makristu zvachose.
We want total deliverance from our habits, from our sins, from our evil thinking, from our evil doing, from our negligence. Whatever we've done, we want total deliverance.
Tinoda kudzikinurwa zvakakwana kubva kutsika dzedu, kubva kuzvivi zvedu, kubva kumafungiro edu akaipa, kubva pakuita kwedu kwakaipa, kubva pakushaya hanya kwedu. Chero chipi zvacho chatakaita, tinoda kudzikinurwa zvakakwana.
So that when people come into this church to be prayed for, there will be just this little group, maybe not over 100 or 2 sitting here, but they'll be completely in the hands of God. And when we pray, then God will hear from heaven.
Kuitira kuti kana vanhu vakauya mukereke ino kuzonamatirwa, pachangova neboka diki rino zvichida vasingadarike zana kana maviri vakagara muno, asi vanenge vari mumaoko amwari zvizere. Uye patinonamata, ipapo mwari vanonzwa kubva kudenga.
God wants somebody that he can hold in his hand. Somebody that he can say, I got confidence in. I can send this my sick servant to the Branham Tabernacle of Jeffersonville, and that group of people are one accord. Something will happen.
Mwari vanoda mumwe munhu wavanogona kubata mumaoko avo, mumwe munhu wavanogona kuti ndine ruvimbo mari. Ndinogona kutumira muranda wangu uyu ari kurwara ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville. Uye boka iroro revanhu vari muhumwe. Chimwe chinhu chinoitika.
Well, look what he does for us in the condition we're in. What would he do if we were one heart and one accord?
Vakanaka, tarisai muone zvavanotiitira muchinano chatiri matiri. Chii chavaizoita dai taiva nemoyo mumwe uye tiri mumwe?
The only way we can do that is unify our hearts together with brotherly love.
Amen.
Obey the offices of the church and the pastor obey God.
Nzira yega yatinokwanisa kuita izvozvo, kubatanidza mwoyo yedu pamwe chete nerudo kuhama, kuteerera vabati vemahofisi mukereke nemufudzi, uye mufudzi vachiteerera Mwari.
Then God works through the pastor, through the board, down into the church, and all together are one unit.
Oh, amen.
To the kingdom of God. Then God will hear when we have a unified group.
Zvadaro, Mwari vanoshanda nemumufudzi, kubudikidza nebodhi, zvichidzika nokupinda mukereke. Zvino tose pamwe chete tiri chinhu chimwe chete kuumambo hwaMwari. Zvadaro, Mwari vachanzwa kana tiine boka rakabatana.
Let nothing bother you. Don't be dismayed in anything. Now that's the kind of a person that God ordained to take the lamb.
Ngapashaye chinhu chinokunetsa. Usaore moyo nechinhu chipi zvacho. Zino ndiyo mando ye munhu uyo Mwari vakatemera kutora nyika.
Moses was complete. He was a man that wouldn't compromise. If there were stews and fusses and so forth, he wouldn't compromise. That's what God wants us now.
Moses, aive akakwana, aive munhu aisarerutsa, kana paive nekunetsana negakava nezvakadaro, aisarerutsa. Ndizvo zvinodiwa naMwari kuti tive zvino.
Pharaoh wanted to agree, said Moses, you all can go. How about you leave your children behind? Or at least some of your cattle back here. That's the way the devil wants a Christian to come.
Farao aida kuwirirana. Akati, Moses, Mose munogona kuenda. Uye asi, munosiya vana venyu. Kana kuti mosiya dzimwe mombe dzenyu kuno. Ndiyo nzira iyo diabolos anoda kuti muKristo auye nayo.
It'll be all right for you to join the church, but don't you never forgive Jones. It'll be all right if you can bring in your, if you can go, you don't have to give up your smoking, your drinking, your lying, your stealing, your fault-finding, backbiting. You don't have to give that up. Just join the church.
Zvese zvinenge zvakanaka kuti ujoine kereke, asi usambofa ukaregerera Jones. Zvinenge zvakanaka kana ukagona kuunza zvako. Kana ukagona kuenda, hausungirwe kuti usiye kusuta kwako, kunwa kwako, kunyepa kwako, kuba kwako, kutsvagira vamwe mhosva kwako, makuwa. Hausungirwe kusiya izvozvo, ingo joina kereke.
But Moses wasn't a compromiser. He wanted complete deliverance. He said, we'll not leave one hoof behind.
Amen.
We'll take everything that belongs to us when we go to worship the Lord.
Asi Moses, aisava munhu anorerutsa. Aida rudzikinuro rwakazara. Akati, hatisi kuzosiya kana hwanda rimwe chete kumashure. Tiri kutora zvese zviri zvedu. Patinoenda kunonamata Ishe.
That's where the church ought to be. We'll take righteousness, we'll take holiness, we'll take the Holy Spirit, we'll take a unified group.
Amen.
When we go to the altar. We'll be a real group. We'll leave nothing behind. We'll take everything. There won't be one hoof stay back here.
Ndiyo nzira yezvinofanira kunge zviri kereke. Tichatora kururama, tichatora utsvene, tichatora mweya mutsvene, tichatora boka rakabatana pamwe chete. Patinoenda kuaritari, tichava boka remaziro kwazvo. Hapana chatiri kuzosiya shure. Tiri kuzotora zvese. Hapasi kuzova nehwanda rimwe chete riri kuzosara kuno.
Amen.
You know when people can pray in such a way to the devil, I have to give in.
Amen.
That's the way Moses and his group did.
Munoziva, zvino vanhu vanogona kunamata nenzira yekuti diabolos anokanda mapfumo pasi. Ndiyo nzira yakaita Moses neboka rake.
They got over there and got under the blood.
Amen.
You notice until they got under the blood, there was no total deliverance.
Vakasvika ikoko, vakaenda pasi peropa. Makacherechedza, kusvikira vaenda pasi peropa, pakanga pasina kudzikinurwa kwakazara.
Moses himself, he was unified with God, but Israel wasn't. There still was sin. And they murmured against Moses. And they said, why do you do this? You bring more trouble upon us. Because Pharaoh just doubled their tally of bricks and so forth.
Moses pachake, aive akabatanidzwa naMwari. Asi Israel yaive isina, pakanga, pachine chivi. Zvino vakanyunyutira Moses. Uye vakati, nandi, sei rukudaro, uri kuunza matambudziko akawedzerwa patiri. Nokuti Farao akangowedzera zvakapetwa kaviri zvidhina zvavaifanira kugadzira nezvakadaro.
That was Moses. He was completely in the hands of God. Totally delivered from sheep herding.
Amen.
To herd God's sheep. He was totally delivered himself. But the people wasn't delivered because there was still murmuring among them.
Aiva Moses. Aiva mumaoko aMwari zvizere. Akanyatsa kudzikinurwa zvakakwana kubva pakufudza makwai. Kuti azofudza makwai aMwari. aiva akadzikinurwa zvakakwana iye pachake asi vanhu vakanga vasina kudzikinurwa nokuti pakanga pachine kunyunyuta pakati pavo.
One night when God ordained that a lamb should be killed, type of Christ, and the blood was dipped in hyssop, which is weeds, common, humble, and put over the lintel of the door and on the post. That's when Israel become completely delivered.
Amen.
With not a hoof left behind.
Umwe usiku, Mwari pavakagadza kuti gwayana rinofanira kuurayiwa mufananidzo waKristu. Zvino ropa rakanyikwa muhisopu, iyo yaingova sora remazuva ese rakaninipa, ndokuiswa pachikumbaridzo chemusiwo nepamagwatidziro. Ndipo apo Israeri yakadzikinurwa zvizere pasina wanda rimwe chete rakasara shure.
All that belonged to them was delivered. Their families, their loved ones, and everything was delivered when they completely come under the blood.
Zvese zvaiva zvavo zvakadzikinurwa. Muri dzavo vadikanwa vavo uye zvinhu zvese zvakadzikinurwa pavakauya pasi peropa zvizere.
That's when the church shall be completely delivered, when everything comes under the blood. When your sins come under the blood. When you're smoking, when you're gambling, when you're cheating, when you're stealing, when you're lying. When everything is brought under the blood, then there'll be a total deliverance.
Ndipo apo kereke paichadzikinurwa zvizere. Kana zvinhu zvese zvauya pasi peropa. Kana zvivi zvako zvauya pasi peropa. Kana kusuta kwako. Kana kutamba njuga kwako. Kana kubiridzira kwako. Kana kuba kwako. Kana kunyepa kwako. Kana zvinhu zvese zvaunzwa pasi peropa zvadaro panenge paine kudzikinurwa kwakazara.
If you wrong somebody, make it right. You can't bring that under the blood, it won't stay. You can't bring it, something won't let you do it.
Wakanganisira mumwe munhu zvigadzirise, haugoni kuunza izvozvo pasi peropa, hazvigare, haugoni kuzviunza, chimwe chinhu hachikutendere kuti uzviite.
When yourself is completely, totally brought under the blood, there will be a total deliverance.
Amen.
Then you'll have a freedom like you've never known before.
Amen.
When everything's brought under the blood, brought in submissive to the kingdom of God, then there will be a real deliverance.
Kana iwe pachako waunzwa zvizere zvakakwana pasi peropa, panova nekudzikinurwa kwakazara. Zvadaro, uchava nerusununguko serwausati wakamboziva kumashure. Kana zvinhu zvese zvichinge zvaunzwa pasi peropa, kuunzwa mukuzviisa pasi peumambo hwaMwari, ipapo pachange paine kudzikinurwa kwemazviro kwazvo.
Jesus was completely, totally man. He could cry like a man. He could eat like a man. He could be tired like a man. He was completely, totally man in his physical being. And in his spirit, he was completely, totally God.
Amen.
So he made his flesh submissive to the spirit that was in him.
Amen.
Yeso, waiva munhu zvizere zvakakwana. Aigona kuchema semunhu. Aikwanisa kudya semunhu. Aigona kuneta semunhu. Aiva munhu zvizere zvakakwana muchimiro chake chemunhu. Zvino mumweya wake aiva Mwari zvizere zvakakwana. Saka akaita kuti nyama yake ive pasi pemweya waiva maari.
You see, he was tempted in all manners like we are. He was man, not an angel. He was a man. He had desires and temptations just like we do. The Bible said he did.
Yeah, amen.
He was a man, not an angel above temptation.
Munoona, akaedzwa nemhando dzese sesu. Aiva munhu, kwete ngirozi. Aiva munhu, aiva nezvishuo, nemiedzo, sezvatinongoitawo isu. Bhaibheri rakataura kuti akadaro. aiva munhu kwete ngirozi iri pamusoro pekuedzwa.
Hebrews 1 said that he was Hebrews 1:4 said he was made lower than the angels.
Amen.
He was man. Completely man. That God took a complete man to bring total deliverance.
Amen.
And he filled him with his spirit. The Holy Ghost was in him without measure. And he was tempted like we were.
Waheberu 1 yakataura kuti iye aiva, Waheberu 1:4 yakati akaiswa pasi pengirozi zvishoma. Aiva munhu. Munhu muzaro. Zvokuti Mwari vakatora munhu akazara kuunza kudzikinurwa kwakazara. Ndokumuzadza nemweya wavo. Mweya mutsvene waiva maari zvisina chiyero. Uye akaedzwa sezvatakaitwa.
And he was completely God. He proved it when he raised the dead.
Amen.
When he stopped nature. The roaring seas and the mighty winds. When he spoke to the trees and so forth, they obeyed him. He was God inside.
Zvino aiva Mwari muzaro. Akazviratidza paakamutsa vakafa. Paakamisa zvisikwa. Makungwa aiomba nemhepo huru. Paakataura kumiti nezvakadaro. Zvakamuterera aiva Mwari mukati.
Amen.
He could have been man. For he was man. But he totally and completely delivered himself as a man into the hands of God for the service of God. And he is our example.
Zvino aigona kuva munhu. Nokuti aiva munhu. Asi iye akazvipira pachake zvakakwana zvizere semunhu mumaoko aMwari pakushumira Mwari. Zvino iye ndiye muenzaniso wedu.
We are men and women. We're also Christians.
Amen.
If he's our example, let us completely deliver ourselves into the hands of the Holy Ghost.
Amen.
We might be subjects of the kingdom of God.
Tiri varume nevakadzi, tiri makristo zvakare. Kana iye ari muenzaniso wedu, isu ngatizvipire zvizere mumaoko emweya mutsvene, kuitira kuti tive vagari vemuhumambo hwaMwari.
He was totally man, he was totally God. But he surrendered his natural parts to his physical parts, and his own thinking, and his own doing, and his own cares. And I do only that which pleases the Father.
Aiva munhu muzaro. Aiva Mwari muzaro. Asi akapira nhengo dzake dzepanyama kune wake. Zvino nhengo dzake dzepanyama. Nekufunga kwake pachake. Nekuita kwake pachake. Nezvido zvake. Uye ndinongoita bedzi izvo zvinofadza Baba.
There you are totally delivered from human beings. Priests come to him, the great man, and said, Rabbi so-and-so, and tried to bribe him into their affiliations and denominations. But he was totally delivered because he trusted in God.
Hezo kakwamuri. Akadzikinurwa zvakakwana kubva kuvanhu. Vaprisita vakauya kwaari, vanhu vakuru, vakati, Rabbi ningi-ningi. Ndokuedza kumupa chioko muhomwe kuti apinde mumapoka avo nemasangano. Asi iye aiva akadzikinurwa zvakakwana ndokuti aivimba muna Mwari.
Did not the psalmist say, I will deliver him, for he has completely trusted in me.
Amen.
I will deliver my darling from the dogs, because he has trusted in me.
Yanduri wemapisare mahana here kuti muchamudzikinura nokuti iye akavimba neni zvizere. Maona, ndichadzikinura mudiwa wangu kubva kuimbwa nekuti akavimba neni.
Some hour when we come to the end of life's journey, I want it for mine. I know you want it for yours. I want him to say, I'll deliver him out of the jaws of death.
Amen.
Or he's trusted in me. Amen. I will deliver him from the grave on the resurrection morning. totally deliver him, both soul, body, and spirit, because he has trusted in me.
Imwe nguva kana tasvika kumagumo erwendo rweupenyu ndinozvida kune wangu. Ndinoziva kuti iwe unozvidawo kune wako. Ndinoda kuti ati ndichamudzikinura kubva pamuromo werufu nokuti akavimba neni. Ndichamudzikinura kubva kubwiro pamangwanani erumuko. Ndomudzikinura zvakakwana zvese munhu wemukati mutumbi nemweya nekuti akavimba neni.
All Jesus' works was complete. Everything was complete. Total delivered.
Mabasa ese a Jesu akapedzwa. Zvese zvaiva zvakapedzwa, zvakadzikinurwa zvakakwana.
He totally delivered the leper from leprosy. He totally delivered the woman with the blood issue from her issue. He totally delivered the world from sin when he died at the day of the atonement. He totally delivered every sin.
Akadzikinura zvakazara munhu aiva nemaperembudzi. Akadzikinura zvakazara mudzimai aiva nedambudziko reropa kubva kudambudziko rake. Akadzikinura nyika zvakazara kubva kutivi paakafa nezuva reyananiso. Akadzikinura zvakazara chivi chose.
He delivered the church.
Amen.
So there's no need for us to live underprivileged people. There's no need for us to live in a defeated state because he defeated the devil. And took all the principalities and powers and subdued them under his feet, and they have no legal rights to rule over you.
Akadzikinura kereke. Saka hapana chikonzero chekuti isu tirarame tiri vanhu vari pasi pekodzero dzavo. Hapana chikonzero chekuti tirarame tiri muchinhano chekukundwa nokuti iye akakunda diabrosi nokutora zvose umambo nemasimba nokuzviisa pasi petsoka dzake. Uye hazvina kodzero yepamutemo yekuva neutongi pamusoro pako.
We are Christians filled with the Holy Ghost. We don't have to have the devil dictate to us. Christ delivered us. Total deliverance.
Tiri makristu akazadzwa nemweya mutsvene. Hatifanire kuti diabrosi atiudze zvekuita. Kristu akatidzikinura. Kudzikinurwa zvakakwana.
Delivered us from evil. Delivered us from sin. Delivered us from habits. Delivered us from talking. Delivered us from blackguard. Delivered us from all kinds of smutty things. He totally delivered us and put us into his holy hands.
Amen.
A complete, total deliverance.
Kuti dzikinura kubva kune zvakaipa, kuti dzikinura kubva kuchivi, kuti dzikinura kubva kutsika, kuti dzikinura kubva mukutaura, kuti dzikinura kubva mukushaya ruremekedzo, kuti dzikinura kubva kumhando dzose dzezvinhu zvetsvina. Akati dzikinura zvakazara nokutiisa mumaoko ake matsvene. Kudzikinura zvizere zvakakwana.
He delivered our sickness. He delivered us from sickness. For we have an abstract deed to that. Hallelujah.
Hallelujah.
For he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. He is our healer.
Akadzikinura urwere hwedu. Akatidzikinura kubva kuurwere. Nokuti tine gwaro remvumo kwazviri. Hallelujah. Nokuti akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu. Nemavanga ake takapodzwa. Ndiye mupodzi wedu.
That's why that poor little polio woman trying to take care of a cancer dying husband.
Amen.
She walked into the realms in the presence of God. She had faith and the doctors had done all they could do. So she followed God's instructions and was totally delivered.
Ndokusaka mudzimai uya anonzwisa urombo mudiki aiva neporio achiedza kuchengeta murume aiva ari kufa nekenza akafamba achipinda muzviyero muhupo hwaMwari aiva nekutenda. Zvino iye vanachiremba vakanga vaita zvese zvavaikwanisa kuita, saka akatevera kurayira kwaMwari nokubva adzikinurwa zvakazara.
The disciples had total deliverance. Absolutely total deliverance. Why? Because they were completely and totally filled with the Holy Ghost.
Amen.
Vadzidzi vaiva nekudzikinurwa kwakazara. Chaizvo izvo kudzikinurwa kwakazara. Sei? Nokuti vaiva vakazadzwa zvizere uye zvakakwana nemweya mutsvene.
When you just a church member and shook the pastor's hands or some had some kind of a little experience, the jumping, shouting, or speaking in tongues or something other, and still have malice in your heart, strange acts, telling lies, smoking cigarettes, lusting after women, there's something hasn't happened yet.
Kana iwe nengo zvayo yekereke wakakwazisa ruoko rwemfundisi kana chimwe wakava nekame kachiitiko kadiki kekusvetuka kudanidzira kana kutaura nendimi kana chimwe chakadaro uye uchine utsinye mumoyo mako nekuita zvisinganzwisisike kutaura nhema kusvuta midzanga kuchiva vakadzi pane chimwe chinhu chisati chaitika ipapo.
There's something wrong, for he that loves the world or the things of the world, the love of God's not in him. You've been misled. By their fruits you shall know them.
Pane chimwe chinhu chakateyama. Nokuti uyo anoda nyika, kana zvinhu zvenyika, rudo rwaMwari harusi maari. Wakanyengerwa nezvibereko zvavo muchavaziva.
We all want to be unified together with the Holy Spirit. Every member should be unified one with the other. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. It cleanses us from all unrighteousness.
Amen.
We are delivered from the things of the world.
Tese tinoda kubatanidzwa pamwe chete nemweya mutsvene. Nengo yese inofanirwa kubatanidzwa mumwe nemumwe. Rudo rwaMwari runogoverwa mumoyo yedu nemweya mutsvene. Runotichenesa kubva pakusarirama kwese. Takadzikinurwa kubva kuzvinhu zvepanyika.
Jesus said, this will all men know that you're my disciples. When you got love one for the other. When one member loves the other member so much that it would die for it.
Jesu akati naizvozvi, vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu. Kana muine rudo mumwe kune mumwe. Kana imwe nhengo ichida imwe nhengo. Zvakanyanya zvekusvika pakugona kumufira.
When one evil thing starts the outside world, some of the women come along and say, now look dear, it would be better for you if you did this or do that, wore this or did that or done this and got away from that bunch of holy rollers or so forth like that.
Kana chinhu chimwe chete chakaipa chikatanga, nyika yekunze, vamwe vakadzi vanoya vachiti, zvinohona midikani, zvingakuitira zviri nani, kana ukaita izvi, kana kuita izvo, ukapfeka ichi, kana kuita icho, kana waita izvi. Zvino wobva wabva paboka iro revaumburuki vatsvene kana zvimwe zvakaita saizvozvo.
We are so unified with God.
Amen.
You say, well, Brother Branham, it's an awful temptation. But Christ died for that purpose. The devil is defeated.
Amen.
We want total deliverance.
Takanyatsobatanidzwa naMwari. Unoti, zvakanyanya hama Branham, muedzo wakakurisa. Asi Kristo akafira chikonzero ichocho. Diabori akakundwa. Tinoda kudzikinurwa kwakazara.
We want a church that's pure and clean and unadulterated and washed in the blood of Lamb and filled with the Holy Spirit and signs and wonders and miracles. We deliver everyone.
Tinoda kereke isina tsvina, yakachena uye isina kusvibiswa. Yakagezwa muropa regwayana uye yakazadzwa nemweya mutsvene nemashura nezviratidzo neminana kudzikinura munhu wese zvakazara.
Dear God, you don't take things unless it's totally delivered. You cannot receive a sacrifice with a blemish on it.
Mwari vanodikanwa. Hamutore chinhu kunze kwekunge chadzikinurwa zvakakwana. Hamaikwanisa kugamuchira chipiriso chine chipomerwa pachiri.
You will never receive a prayer that there's sin back in the life of that person. You just could not do it, Lord. You didn't do it. The age has gone by and you can't do it today. But the sacrifice must be without blemish.
Hamungambo gamuchira munamato kana paine chivi kumashure muupenyu wemunhu iyeye. Hamaingambo kwanisa kuzviita ishe hamuna kuzviita mumazera akapfuura uye hamugoni kuzviita nhasi. Asi chipiriso chinofanira kunge chisina chipomerwa.
Lord God, as we lay ourselves on the altar,
amen,
a sacrifice life, take from us, O Lord, all blemishes of sin.
Ishe Mwari, patiri kuzviisa paaritari, upenyu hwakapiriswa, visai patiri, O Ishe, zvipomerwa zvose zvechivi.
Completely lay my soul and my body and my strength and my efforts with this church this morning on the altar. Cleanse us by thy blood. And forgive us of every sin that we have did.
Dinoisa munhu wangu wemukati zvakazara nemutumbi wangu nesimba rangu kushingaira kwangu pamwe nekereke ino mangwanani ano paaritari. Tichenesei neropa renyu uye mutiregerere chivi chese chatakaita.
And may the great Holy Spirit so richly abide in us and his presence go with us from this tabernacle this morning that we'll know within ourselves that he has forgiven us.
Uye dai mweya mutsvene wanyatsa kugara matiri zvakapfuma uye upo hwake huende nesu kubva patabernacle ino mangwanani ano. Kuti tigoziva nematiri kuti vatiregerera.
Then the prayer will be, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Grant it, Lord.
Zvadaro, munamato uchava, tiregerereiwo kudarika kwedu, sokuregerera kwatinoita avo vanotitadzira. Zvitenderei Ishe.
Be thou near us now. Bless us and keep us. Until we meet again at the evening service, may we come in with clean hands and a pure heart that you'll not turn down. For we want a complete and total deliverance from anything, Lord, that would keep us from being the light of the world. A candle that's set on a hill, not a bushel only, but a candle that sets on the hill that gives light to guide people's feet in the way that's right. Grant it, Father. We ask it in Jesus' name and for his glory. Amen.
Ivaiwo pedyo nesu zvino, tinopafadzei nekuti chengetedza, kusvika tasangana zvakare pashumiro yemanheru. Dai tauya nemaoko akachena, nemoyo wakachena, izvo zvamusingazofuratira, nokuti tinoda kudzikinurwa zvizere, uye kwakakwana kubva kune chinhu chipi zvacho, Ishe, chingatidzivisa kuti tisava chiedza chenyika. Mwenje uri pachikomo, chisina kukwidibirwa nedengu, asi mwenje wakaiswa pamusoro pechikomo, unopa chiedza chekutungamira vanhu panzira yakanaka. Zvitenderei Baba, tazvikumbira nemuzita raJesu, uye kuitira kubwinya kwake. Amen.
I'm going to ask Doc. I think he's back there. One of the deacons is present. That the church might read this. Doc, come put this on the bulletin board so the church can see it as they go out. And then Brother Collins, if he's here, is Brother Collins in? Give him his other.
Ndiri kuzokumbira Doc. Ndinofunga kuti ari kumashure uko. Kana mumwe madikoni aripo. Kuti kereke gokwanisa kuverenga izvi. Doc, uya uise izvi pabhodhi rezviziviso kuitira kuti kereke ikwanise kuzviona pavanenge vachibuda. Uyezve hama Collins kana vari pano, hama Collins vari muno here, vapei rimwe iri.
It's someone wanting an interview. That's always granted. We are glad, and I have interviews. You see, the thing you do just call our number out there. We had so much trouble up the house. The church knows that this is strangers. The church knows about it.
Zino zvakanaka changamire. Zino tichaona izvo. Mumwe munhu ari kuda nhaurirano. Izvi zvinogaro tendedzwa. Tinofara. Zino ndine nhaurirano nevanhu munoona. Chinhu chamunoita kufona panhamba dzedu kunze uko. Takava nedambudziko guru kumba uko. Kereke inozviziva. Ava vaenzi. Kereke inoziva nezvazvo.
There should be a little peace pot. I'll have it placed here in the church too for the oncomers. You see, there's so many that we can't take care of them all just as they come by number. See, and we, if you'll just call Butler 21519. Butler.
Panofanirwa kuva nekachidimbu kakaiswa. Ndichaita kuti kaiswe muno mukereke zvakare kuitira vachauya munoona. Pane vakawanda zvokuti hatikwanise kuvabatsira vose pavanongouya nenamba maona. Zvino isu kana mukangofona Butler 21519. Butler.
And any of the members that sees anyone that wants, I'm always glad to see people, but we have a regular system. There's some already called, several, see? And we just come by one as we come.
Zvino kana chero imwe nhengo ikaona munhu anenge achida mufaro wangu nguva dzose kuona vanhu, asi tine hurongwa hwemazuva ose. Pane vamwe vakatofona nechekare, vakawanda munoona. Zvino tinongouya mumwe nemumwe patinouya.
Used to be we just had kind of a haphazard hit anyway, skip hop, people went home disappointed and everything. Now they have everything just in order, and that's what we're trying to speak up now. See, put everything in order just perfectly.
Zvadaro pane taisimboita zvokuti taingova nemaitiro asina kurongeka. Nzira ipi zvayo kuchirika kutomuka vanhu vaenda kumba vasingafare nezvese. Iye zvino vave nezvinhu zvese muurongwa. Uye ndizvo zvatiri kuedza kutaura pamusoro pazvo zvino munoona kuisa zvinhu zvese muhurongwa zvakanyatsokwana.
I'll be glad to see this dear party if they'll just call Butler 21519 and Mr. Mercer or Mr. Goldblum will answer the phone and tell you just exactly when you can have an appointment. We got a place out there air conditioned and ready to receive the people and pray for them. We're only happy to do it.
Zvino ndichafara kuona boka rinodikanwa iri kana vakangofona bedzi Butler 21519. Zvino vaMesia kana vaGod mumwe chete achadavira phone vokuudzai chaipo paunokwanisa kuva nemukana wako. Tine nzvimbo kunze uko ine chifefedzo yakagadzirira kugamuchira vanhu nekuvanamatira. Tinongofara bedzi kuzviita.
Now, the reason I don't come to church, the people think I try to get away from the people. It isn't. I'm trying to be exactly in order. See, that's what I want to be. Just won't show respect to person.
Zvino, chikonzero sei ndisingauye kukereke. Vanhu vanofunga kuti ndinoedza kutiza vanhu. Handizvo, ndiri kuedza kunyatsa kunge ndiri muhurongwa. Maona, ndizvo zvandinoda kuva kuti pasangoratidzwa ruremekedzo kumunhu.
Each person, anybody, anywhere, anytime, see? Color, creed has nothing to do with it. We come right there and meet the people. And if they have a need, we stay right with God until it's solved.
Munhu wega wega, chero munhu, kupi zvako, chero nguva ipi zvayo, munoona, ruvara chitendwa, hazvinei nechekuita nazvo. Tinouya ipapo chaipo, tosangana nevanhu, zvino kana vaine chavanotsvaga, tinoramba tiri pana Mwari kusvikira zvagadziriswa.
If they want to know anything about meetings, of course we take care of it and follow it. That's only the leading of the Holy Spirit. And that way I think it's just, it does everyone just exactly the same. Therefore there's no respect to person, no respect.
Kana vachida kuziva chimwe chinhu pamusoro pemisangano, ndizvozvo, tinoshanda nazvo, tozviisa mufaira. Kunongova kutungamira kwemweya mutsvene, uye izvozvo, nenzira iyoyo, ndinofunga kuti zvinongova zvinoitira munhu wese zvakangofanana. Naizvozvo, hapana ruremekedzo kumunhu. Hapana ruremekedzo.
Was there any people that come to be prayed for this morning that was sick and want to be prayed for? All right. If there's not, then let's sing a good song for worship. What can we sing this morning? What can take away my sin? You know what, Teddy? Nothing but the blood of Jesus. What can...
pane here vanhu vauya kuzonamatirwa mangwanani ano vanga vachirwara uye vachida kuzonamatirwa? Zvakanaka, hapana. Zvino ngatiimbei nziyo yakanaka kuitira kuti tinamate. Tingaimbei mangwanani ano? Chii chingabvisa chivi changu? Unoiziva, Teddy? Hapana chimwe kunze kweropa raJesu. Chii chinogona?
I'm going to pray for that lady. Lay hands on this woman here. Would you bow your head with me? Quietly.
Zvakanaka, changamire. Munoda kumunamatira izvezvi? Ndave kunonamatira mudzimai uyo. Isai maoko pamusoro pemudzimai uyo pano. Mungakotamisa musoro wenyu pamwe neni. Zvadaro, chinyararire zvino.
Dear God, there's a lady that's very sick. Our sister has cut her body up, even to take cancer from others. It's standing in the breach for others. But you delivered her from that Lord. A few days ago, when those things were known, just let her find it out herself, Lord. She'll know that it comes from you.
Mwari vanodikanwa. Pane mudzimai ari kurwara zvikuru. Hanzvadzi yedu yasimudzira mutumbi wayo, kunyange kutora kenza kubva kune vamwe, kumira mumukaha kuitira vamwe. Asi makavadzikinura kubva pana izvozvo, Ishe, mazuva mashoma apfuura, zvinhu izvozvo pazvakazivikanwa. Chingoitai kuti vazvione pachavo. Zvadaro, Ishe, vachazoziva kuti zvinobva kwamuri. Ndinoisa maoko angu pamusoro pavo ndichikumbira tsitsi pamusoro pemumwe mudzimai uya wavakamiririra. Dai nyasha dzamwari, simba remweya mutsvene. Kana paine kuipa kupi zvako mumwoyo yedu, Ishe, zvizarurirei kwatiri kutanga. Zvino tichaenda tonozvigadzirisa. Zvadaro, tichaziva kuti tine fevha naMwari, tine rugare naMwari, tinowana zvatinokumbira nekuti hatina chinotipomera. Zvitenderei, Ishe, nemuzita raJesu tinonamata. Amen. Zvakanaka. Chii chingageza chii changu? Hapana chimwe asi ropa raJesu. Chii chingandikwanisa zvakare? Hapana chimwe asi ropa raJesu. Oh, kuyerera kunokosha kwazvo. Unondichenesa semazaya echando. Hapana rimwe tsime randinoziva. Hapana chimwe asi ropa raJesu. Vangani vanonzwa kuti zvivi zvenyu zvese zviri pasi peropa? Ngatiimbei takasimudza maoko edu zvino. Chii chingageza chivi changu? Hapana chimwe asi ropa raJesu. Chii chingandikwanisa zvakare? Hapana chimwe asi ropa raJesu. Zvino patiri kudzikisa maoko edu, ngatigwinanei chishanu kwese zvako. Zvakakosha. Ndizvozvo kwese kwakapoteredza. Tichenesa semazaya echando. Hapana rimwe tsime randinoziva. Hapana chimwe asi ropa raJesu. Munomuda here? Ndinoda Jesu zvakanyanya. Ndinoda Jesu. zvino gara naro zvino munhu wese batirira pana Mwari. Ndinoda Jesu zvakanyanya. Nekuti iye wakatanga kundida.
Andida.